Bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning.
Ichi ndechako kanu kadika aka ndekamai ipai chokuna uye uite kuti zvinge zvagadzirwa uye zvekadika aka.
Thank you, Brother Neville.
Ndinotenda ama Neville, ichi vakuropafadzei. Mangwanani shamwari. Mukana wakanaka kudzoka mutabhanakari zvakare mangwanani ano. Ndichinzwa kuvandudzwa uye nezvakanaka. Marumwe zoro ndaitotadza kana kutaura. Ndaiva nekautachiona kadiki kari kutenderera. Munoziva kanopinda pauro dzavo uye kuvashoshomesa. Asi Ishe vakandibatsira uye vakandidzikinura kubva muchinhano ichocho kuti ndigokwanisa kutaura kwamuri mangwanani ano. Uye tinofara kuti pane tabhanakeri yakanaka yakazara uye vanhu vakamira. Ndinongoshuwa kuti dai taive nezvigaro uye kuti tigopa vanhu vakamira. Taizofara kana dai taiva nazvo, asi ndinokufunga kuti zvose zvakagarwa. Ndinoziva kuti hamungade kuuya kuzogara nevana ava paaritari mofuratira misana yenyu kune rimwe divi. Zvino ave mazuva mashoma ndichinzvera panhoroondo. Zvino ndafunga kuti pamwe mangwanani ano pane kuti ndiparidze ndaigona kungodzidzisa kwechinguva pashoko ramwari. Uye zvino pamwe tichati nonokei zvishoma, saka ndicha vamwe venyu vangachinjana neavo vakamira. Kana zvimwewo zvingava zvakanaka chaizvo kana mukakwanisa kuzviita kuti muvazorodzewo mbichana. Uye zvino vazhinji veshamwari dzangu vanouya. Vamwe vavo vanobva kure kure kwazvo, zasi kugeorgia, kumusoro kuohio, tinizi, dzinongori nzvimbo dzakangosiyana-siyana, Illinois, Missouri, Michigan, vanouya vachidzika zasi kubva kuchicago, vachibvako kuti vangouya kumusangano wepatabhanekeri mudiki seuno. Zvinoita kuti ndipe kutenda kukuru nokuda kwevanhu vakadaro. Uye kwete izvozvo chete, asi ndinoda kutaura izvi kwete nekuda asi nokuda kweshoko ramwari. Vangada kuita vese vevanhu ava havangouyi chete, asi vanouya nezvegumi zvavo pamwe navo kuti vaise muchechi kuti zvibatsire. Zvino dzinongori shamwari dzakavimbika. Iwo haungagoni kukanganwa vanhu vakadaro. Uye dzimwe nguva pamwe ndinotaura chimwe chinhu chinovabvarura kuita mamvemve, asi munoona zvazvinoreva ipapo. Mumwoyo mako haudi kuzviita, asi zvakadaro pane chimwe chinhu chinoti iwe zvinofanira kuitwa, munoona, saka unofanira kuzviita. Uye kuvaona vachibva kunzvimbo dzese uye vachiedza kushumira Ishe, uye zvino kutenda mushumiro yandakapiwa naShe nekuvimba neni kuti ndiri muranda wavo, kuti handizovaudze chimwe chinhu chisiri icho. Naizvozvo mukuperera kwekurevesa kwese, ndinofanira kuita chaizvo zvese zvandinoziva nemaitirwo azvo kuti ndifudze mweya yevanhu ava. Ndichiziva kuti havasi kuuya pano kuti vangoonekwa kuchikaira vachiyambuka makomo nezvikomo zvine chando nekudzika munzira dzakazara nemotokari uye nevana vavo vachipotsa kudya nekurara, uyezve suitcase yavo iri kumashure mumota. Zvino munoziva izvozvo zvakaoma. Asi Bhaibheri rakataura pamusoro pevanhu vakadaro uko mubhuku ravaHebheru chitsauko 11. Kunyange nyika haikodzeri vanhu vakadaro. Ndiri kutaura kudaro nekuti ndinorevesa mumwoyo mangu. Uye vazhinji vari muno muNew Albany neLouisville nemunharaunda dzepedyo, zasi muKentucky nenzvimbo dzakasiyana dzisiri kure kure, asi zvakadaro vakavimbika kuti vauye kuchikaira nemuchando nemazaya echando chero chimwewo hacho kuti vasvike pano. Zvino svondo inotevera izuva rinoteverwa nekisimusi. Zvino ndaifunga kuti ndaive nemharidzo yekisimusi kuchechi, asi ndakava nekunzwira vana vadiki ava. Ndinofanira kuti kana dai ndaizova pano, zvino vana vadiki ava vaizogona kunge vazhinji vavo vari vekure vanozopotsa kisimusi yavo nezvimwe, saka zvaizoomera vana vadiki ava. Asi tisati taenda, zvino isu ndinoziva kuti isu vanhu vepano hatidzidzise vana vedu ngano dzezvisiko dzakaita saSanta Claus. Isu hatitendi mukuudza chero munhu nhema. Saka hamusi kuzonyepera vana venyu. Zvinhu zvakaita saizvozvo, ingano dzinenge chokwadi dzemhando yepamusoro dzechinhu chakadaro chichitora nzvimbo yaKristu paKrisimusi. Uye Krisimusi yarasikirwa. Krisimusi haichisiri kunamata, yangove mhemberero, kunwa, kutamba njuga, mafaro ekunwa doro, zvangova zvechihedheni kusvikira kwekupedzisira. Uye hazvisi, zvino ndanga ndichida pamwe mushure meKrisimusi, ndichataura zvakare pamusoro peKrisimusi, munoona, kuitira kuti zvirege kurozva vadiki. Asi hamugone kuudza izvozvo kuvana vadiki zvakadaro. Vanoona vana vadiki pausiku hweKrisimusi vachiwana zvipo zveKrisimusi nezvimwe zvakadaro, havazvinzwisise. Maona, vangori vadiki chaizvo. Uye tinofanira kuvarangarira kuti vane zvinhu zvavakafanana navo pazviri. Tinofanira kuzvideredza pasi kusvikira pakurangarirawo vana vadiki ava kuti ivo pachavo. Ndiri kuzvambatata zvakanyanyisa here pairi, hama? Ruzha rwakanyanyisa here pairi? Muri kunzwa zvakanaka here kumashure? Kumashure shure uko? Mirai, ndakamira pedyosa. Ndeipi maiki iri kushanda? Dzese dziri mbiri. Neiyi. Ndinofunga kuti ndeiyo iri apo yacho yakanaka. Ndizvo zvino. Zvakadii? Zviri nani here? Zvino zvakanaka. Zvakanaka. Zvino, vana vadiki vanofanira kunzwisisa, munoziva. Vana vadiki. Uye tinofanira kurangarira kuti takambova vana vadikiwo zvakare. Uye ndinorangarira patakanga tiri vana vadiki, vaibuda kunotema gwenzi remusidhari rekare pane imwe nzvimbo, uye amai vaiputisa maputi vaasungirira patambo akakomberedza. Ndizvo kuda zvega zvaive pamuti. Asi masokisi madiki akasakara aiturikwa ipapo sekunge uye pamwe vaizowana pamwe kasaga kadiki kezviwitsi, zviya zviwitsi zvidiki zvakaoma, uye zviviri kana zvitatu kwandiri, nezviviri kana zvitatu kuna Hampi, nezviviri kana zvitatu kuna uyu. Zvingori zvimedu zvidiki zvezviwitsi, uye taizvichengeta zuva rose tichisvisvina pazviri, munoziva. Toputira mukapepa uye toisa muhomwe medu, uye kana tawana kapfuti kasharu kezvivharo kana kapito kadiki kekuridza, chaive chinhu chikuru, zvaitifadza. Nhasi hongu zvasiyana. Vanhu varombo vava kubata kamari kakati kuti, uye vanako kanokwana kutengera vana vavo zvinhu zvakati wandei. Vanopfeka zviri nani, vanodya zviri nani, vanorarama zviri nani, uye mune zvose hazvo ndinofunga kuti vari pari nani. Uyezve vari pasi pemamiriro emuhoro wanhasi. Saka naizvozvo, vana vadiki, munofanira kuvawanisa chimwe chinhu. Asi garai muine chokwadi cheizvi. Vaudzei kuti hakuna chinhu chakaita saSanta Claus, nokuti hazvina kunaka. Rimwe remazuva ano vachazouya vachiti, Jesu anopinda papi zvino? Maona. Saka vaudzei chokwadi, iva wakatendeseka kumunhu wese, iva chokwadi, uye kunyanya sei, haungaudze vana vako chimwe chinhu chisiricho, nokuti vanozosimuka vachiti, vanotenda mauri somuKristu, uye vanotenda kuti zvaunovaudza ichokwadi. Saka, iva nezvokwadi yokuti wavaudza chokwadi, zvinozobuda zvakanaka. Zvino, uyezve ndinoda kumbova nehumwe usiku humwe kana ndikakwanisa kana zuva kutabhanakeri ndisati ndaenda pamakore angu ari kuya eshumiro, gore rekushumira waro. Uye kana kuri kuda kwaMwari, ndinoda kuedza kuwana misangano yakawanda yemhiri kwemakungu agore rino, nokuti ndine manzwiro ekudikanwa kwawo, kunyanya muSweden neNorway, uye nenyika zhinji dzeScandinavia kudzika zasi kuAsia. Ndinonzwa kuti tinofanira kunge tiri mumunamato zvakaperera pamusoro pezvinhu izvi, kuti tinofanira kudzidza nzira yemweya mutsvene uye nenzira yaangatitungamirira nayo nezvinhu zvatinozofanira kuita mukunzvera munhoroondo yekutanga yechechi, mubhuku raBroadbent nera Heseltine nezvinyorwa zvavo zvizhinji zvezvavakataura pazviri. Madzibaba epanaisiya, uye nezuro ndakangopedza nezveupenyu hwose hwamutsvene Martin, uyo chechi yekatorika yakaramba kumuita mutsvene. Mwari vakazviita izvozvo. Saka vaka zveupenyu hwake huku, uye kuti zviratidzo neminana zvimwe chete zvakatevera murume uyu nemuupenyu hwake, kuti akamutsa sei vanhu vaviri vakafa, akadzinga mweya yakaipa, akataura nendimi dzisingazivikanwi, uye akaona zviratidzo nezvimwe. Uye aive murume mukuru kwazvo. Asi zvakadaro, muchakavanzika chesimba rake chaicho chaive mukuzvininipisa pamberi paMwari. Uye tinoona nhasi kuti chechi nazvino ichidzidzisa simba rayo nekudzidzisa kuti zviratidzo zvinotevera uyo anotenda. Asi tinovawana vachizvitutumadza, mukuru ndini, mudiki ndiwe. Uye izvozvo hazvina kuita secheche yepakutanga, munoona. vaive vakazvininipisa uye vaive nemutsa mumwe kune mumwe vachitapira vachinzwisisa uye zvakatosiyana chaizvo nhasi uye handizive kana zvizhinji zveizvi zvisina kutitsautsa kubva pane chakakosha chaicho chemharidzo chekuti tinoda kuzvininipisa zvichengete iwe kuwedzera kuzvininipisa kwose kwaungagona kuva ndizvo mwari vanokushandisa zviri nani kudzidza nezvengano dzinotendwa sechokwadi uye nepfungwa dzenhema dzese idzi kisimusi pachayo ingano inotendwa sechokwadi haisi hapana chechokwadi pamusoro pekisimusi kisimusi haina kana kumbotaurwa nezvayo mubhaibheri havana kumbonamata zuva rekuzvarwa kwakristu kwakanga kusina chinhu chakadaro idzidziso yeroma katorike uye haisi dzidziso yechikristu hapana gwaro razvo mubhaibheri uye mumakore zana wokutanga mushure mebhaibheri munoona hapana nezvayo inongori ngano inotendwa sechokwadi santa claus zvekutengeserana zvese chinhu chacho chese changopedzisira pakuve kuunganidzwa kwezvinhu kukuru kana ukadzoka shure wonzvera matangiro azvo wotarisa pasi zvino unoona patakanga tiri hapana chasara hapana chinogona kubatsira kunze kwokuya kwashe ndizvo zvoga hapana zvino chingatibatsira kubva munyonganyonga iyi kunze kwokuuya kwashe aka ndiko herika bhatani kekupepetesa matepi ndinofunga ndinofanirwa kupepeta zvese izvi nekungorega kuitumira kunze nekuti zvakakasharara asi ndinotaura izvi kuitira matepi ari kugadzirwa here zvino musatengese matepi aya munoona matepi aya haasi kutengeswa anogona kupiwa nekutenderedzwa muchechi kana zvimwe zvakadaro asi nokuti zviri zvinokonzeresa kuvhiringika sechokwadi chezviri nyika maona saka ibatei kusvikira taigadzirisa zvakasiyana zvino tisati tasvika kumharidzo uye munhu wese edza kunge uchifunga uye nekunyatsozorora kwese kwaungagona ini handisi kuzotora nguva yakareba asi ndinoda kutora nguva yangu kuti kunyatsoirovedzera kuti munyatsokuzviona zvino regai titange zvino kana zvinhu zvese zvabuda munzira ndinotenda kusvika pari zvino pane here hongu regai madzimai akamira parutivi apo avo yekumusoro kuno pane nzvimbo kumusoro kuno yenyime hanzvadzi ehe heino imwe iri pano chaipo pamberi apo yechino chigaro kumashure kuno pane vana pamusoro pano paaritari kana mumwe munhu achida kusimuka uye mwana mudiki achipa chigaro chake kune mumwe munhu mukuru mukuru akamira nekuti pane nzvimbo paaritari ipo pano yevana uye mukuru anogona kuwana chigaro madzimai aya akamira kuseri kwemberi uko kana mu iri kumashure shure nechekuno mukona asi zviri zvinokunda kunge wakamira kana muchida kumira hezvino zvimwe papuratifomu zvino vamwe venyimi hama mungada kuuya kumusoro kuno vana havane hechino chimwe chigere pano padivi pahama wei uyai kuno zvino mutore zvigaro zvenyu ipo pano kuitira kuti munhu wose unogona kunge ugere wakadekara uchinzwa kuti itai kuti unzwe zvakanaka wakadekara heino nzvimbo ipo pano hama shelby kumusoro kuno papuratifomu kana muchida kuuya kumusoro kuno kuzogara pasi pedyo nesu kumusoro kuno uye hama evans nahama charlie nemi muri hechino chigaro pano uye chimwe chiri pano chaipo uye zviviri ipo pano chaipo uyai kumusoro kuno chaiko hama imi munobva ku chingouyai kumusoro kuno chaiko nyatsosunungukai kuitira kuti tigone kuitira kuti munhu wese agadzikane sezvatingagona kuita kuitira shumiro kuitira kuti murege kuneta nekurukutika nokunge makamira vamwe venyu hama kumashure hanzvadzi kumashure shure muhoro umo yakamira nechekumashure shure zasi muhoro muchiri pachine nzvimbo nechino chimwe chituru chepiano chinogona kushandiswa nemumwe munhu kana achida kuuya kuzogara pachiri zvinenge zvakanaka ndiri kuona mudzimai kumashure uko ari kunongedza chigaro chisina munhu padivi pake saka zvino zvakanaka ingoitai kuti munzwe kusununguka sezvamungakwanisa zvino uye zvino tichiri kugadzikana regai ava kuda maminitsi makumi maviri nemaminitsi makumi maviri nematatu tadarika pana 10 pazuva rino regumi nenomwe razvita kunze kwokunaya muno mujeffersonville mangwanani ano uye hatina kunaka kunze asi tinonzwa zvakanaka mukati zvakanakisa tichiziva kuti tave kusvika pakuuya kwashe kwave pedyo uye tave kusvika kuna hazienda nakuenda uye tinotenda zvikuru kuna mwari kuti tinokwanisa mangwanani ano kumira nekupa kumutendi neasingatendi shoko ramwari mupenyu tichivimba kuti richava zuva guru kwatiri tose kuti tinzwisise zvinhu zvashe Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguwana kuti tinamate. Uye takakotamisa misoro yedu, kana paine anoda kurangarirwa, ngosimudza maoko ako kuna Mwari. Rangarira chikumbiro chako mumwoyo mako. Ndatenda. Baba vedu vekudenga, sezvatiri zvino mutabhanakeri takagara tese, uye mamaikrofoni achishanda, uye marekodha achifamba, uye makristo achinyengetera, zvikumbiro zvichiziviswa, uye kwemavhiki maviri kana matatu, ndanga ndichingonzvera nezveiyi mharidzo yanhasi.
Just a few words that maybe the Holy Spirit would use to drive down the subject into the hearts of the
people. Mashoko mashoma angangoshandiswa nemweya mutsvene kurovedzera chidzidzo ichi mumwoyo yevanhu kuti vagoona nguva yatiri kurarama mairi uye vogadzirira kusangana naIshe Mwari. Tinonamatira varwere vedu vese nevanotambudzwa kwese kwese.
Oh Jesus, remember thy church.
Oh Jesu, rangarirai chechi yenyu. Cheche pasi rose, kwese pasi rose mangwanani ano. Vamwe vari kunze mumasango.
Some down in the valley of decision. Some of them are on the mountain.
Vamwe vari zasi mumupata wesarudzo. Vamwe vavo vari pamusoro pegomo. Uye pasi rose vana venyu vari kuvimba nemi uye nokudana kwamuri. Uye saJohane wekare wepachitsuwa chePatmosi akati kunyange zvino uya Ishe Jesu. Uye tinocherechedza kuti hatisi pasina uvepo hwemuvengi. Anogara ari pedyo kudzivisa uye nekumisa uye nekuita chero chaanogona. Asi o Ishe, ipai vana venyu kutenda mangwanani ano. Simba rekusimuka pamusoro pemuvengi kuti vazarure mwoyo yavo uye muite mwoyo yavo ive munda wevhu rakaorera. Umo mekuti shoko reupenyu ridyarwe rigounza mufaro mukuru negoho guru. Ndinonamata Ishe kuti muropafadze shoko renyu nevaranda venyu. Ipai rubatsiro kune izwi rangu risina simba iri kuti ndigone kubata nesimba nechizoro chemweya mutsvene. Zvino mumutsara wekunamatira, ipai simba nekutenda Ishe kuti parege kuva nemunhu ane utera pakati pedu kana tabuda muchivakwa chino. Zviite Ishe. Tinoziva kuti tiri kurarama munguva yekupedzisira.
And we ask you to bless us now as we further wait on thee and read thy word. In Jesus' name we pray.
Uye tinokukumbirai kuti mutiropafadze zvino patiri kuramba takamirira pamuri uye nekuverenga shoko renyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen.
Now I'm going to read
zvino ndichaverenga nzvimbo mbiri kana nhatu murugwaro. Uye sezvo ndakazivisa svondo yapfuura kuti nhasi ndichaedza kutaura pamusoro pe chikristu chichipesana nekunamata zvemupunzo. Uye ndicho chidzidzo chedu chemangwanani ano. Uye zvino handisi mudzidzi wezvekunamata, handisi mudzidzi wezvebhaibheri zvachose. Ndingori munhu asina kudzidza, anongoda Ishe Jesu nemwoyo wangu wose. Handizviite mudzidzi webhaibheri kana kuedza kutora nzvimbo yemumwe. Asi ndinongoedza mukuzvininipisa kwemwoyo wangu kutsanangura zvinhu izvozvo zvandinonzwa kuti mweya mutsvene wazarura kwandiri uye ndinofanira kupa kuchechi yangu. Nekuti ndine mungava wekuti chechi ino ikure, kuti chechi ino irurame pamweya. Ndine mungava nayo nekuti chechi ino Mwari vane mungava nayo, uye mungava wavo mungava wangu. Saka ndinofanira kuona nezvazvo. Ndichiverenga muvanyori venhoroondo vekutanga nezvaIreniasi nevamwe kuti vakachengetedza sei chechi yavo kubva mukusvibiswa nezvinhu zvemunyika, kuti vadzidzisi vakare ava vaimira sei vachinyatsogara nevhangeri iroro. Bhaibheri rakanga risati ranyorwa ipapo muchimiro chariri zvino, kwete kusvikira pakuvandudzwa uye Luther akazoridhindisa. Asi vaiva neravaidaidza kuti evhangeri nemuapostora, evhangeri nemuapostora, uye vakagara naro. Zvino panzvimbo dzedu mbiri dzatiri kuda kuverenga mangwanani ano, mweya yacho inowanikwa mubhuku raJeremiya chitsauko 7 uye kutanga ndi ma 10 kusvika pana 18.
The other place is found in Acts 7:49.
Imwe nzvimbo inowanikwa muna Mabasa 7:49. Uye kana muchida kunyora musoro wenyaya weizvi, kana musoro wenyaya kubva pane izvi, Jeremiah 7 inenge iri ndima 18.
I want to begin reading from the 10th verse.
Ndinoda kutanga kuverenga kubva pandima 10.
And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say,
nokuzouya momira pamberi pangu muimba ino inodanwa nezita rangu muchiti, tasunungurwa kuita izvi zvose zvezvinonyangadza here?
Ko,
imba ino inodanwa nezita rangu rava bako remakororo pamberi pemeso enyu here? Tarirai ini ndimene, ndaona izvozvo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Asi zvino, endai kunzvimbo yangu yaiva pashairo, pandakagarisa zita rangu pakutanga. Muone zvandakaiitira nekuda kwezvakaipa zvevanhu vangu vaIsraeri. Uye zvino zvamakaita mabasa aya ose, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ayo ini ndikataura nemi, ndichifumira mangwanani ndichitaura. Asi imi mukasanzwa, ndikakudanai, asi mukasapindura.
Therefore will I do this unto this house which is called by my name, wherein
naizvozvo ndichaitira izvi imba ino inodanwa nezita rangu yamunoimba nayo nenzvimbo yandinokupai imi namadzibaba enyu sezvandakaitira Shairo.
I will cast you out of my sight.
Ndichakurasirai kure nemeso angu. Ndichange ndarasa hama dzenyu dzose. Ndakarasa hama dzenyu dzose kunyange irwo rudzi rwose rwaEfuremu. Naizvozvo iwe, chirega kubhadharira vanhu ava, chirega kunyengeterera vanhu ava, uye usadanidzira nokuchema kana minyengetero nokuda kwavo, kana kuvakumbirira kwandiri, nokuti handingakunzwi. Haone here zvavanoita muguta raJudha nomunzira dzomuJerusarema here? Zvino ndinoda kumira ndisati ndaverenga ndima yekupedzisira yeizvi. Regai nditange zvakare izvozvi, Mwari vachitsiura vanhu ava uye vachiti, usatombovanamatira. Regai nditange nendima 16, ndiverenge kusvika pa18 zvino. Nyatsoteererai. Naizvozvo chirega kunyengeterera vanhu ava, uye usadanidzira uchichema kana minyengetero nokuda kwavo, kana kukumbira kwandiri, nokuti handingakunzwi. Hauoni here zvavanoita muguta raJudha nomunzira dzomuJerusarema here? Vana vanounganidza huni, madzibaba ndokubatidza moto, uye vakadzi vanokanya upfu kuti vabikire mambokadzi wekudenga zvingwa, uye kuti vadirire vamwe vamwari zvipiriso zvekunwa, kuti mundide nekuti nditsamwe. Zvino ndinoda kuvhura zvino mubhuku ramabasa, chitsauko 7, uye kutanga nendima 44, nekuverenga kusvika pa50. Madzibaba edu aiva netabhanekeri youchapupu murenje, sevakarayira vachitaura kuna Mozisi kuti anofanira kuti aiite zvichienderana nomufananidzo waakaona. Iyo zvakare madzibaba edu vakapinda nokuiunza naJesu munyika yemarudzi avakadzingwa naMwari pamberi pemeso edu amadzibaba edu kusvikira pamazuva aDhavhidhi. Iye akawana nyasha pamberi paMwari, akashuvira kuwanira Mwari waJakobho tabhanakeri.
But Solomon built him
asi Soromoni akamuvakira imba. Asi wokumusoro-soro haagari mudzimba dzakavakwa nemaoko, sezvakarehwa nomuprofita achiti,
Heaven is my throne, and earth is my footstool.
Denga ndicho chigaro changu choushe, nenyika chitsiko chetsoka dzangu. Ko, muchandivakira imba yakadiniko? Ndizvo zvinoreva Ishe. Kana nzvimbo yandingazorora pairi ndeipi?
Now,
Zvino munogona kuona nekuverengwa kwegwaro kuti pandiri kuisa pfungwa yangu mangwanani ano pamusoro pekunamata zvimupfunzo kutanga pakutanga kwacho. Pane zvishoma zvakanyorwa pamusoro pezvekunamata zvimupfunzo. Hakuna mabhuku mazhinji anotsanangura kunamata zvimupfunzo kuti kunamata zvimupfunzo chii. Asi zvakadaro, nyika izere nazvo. Ini ndinofunga chikonzero chazvo ndechekuti hazvina kumbobvira zvanyatsotsanangurwa kuvanhu vasingazive kuti chingazove chii. Uye wanga uri mukana wangu wakanaka, uye mukana wangu mukuru muupenyu hwangu mukufamba kuona kumwe kunamata zvimupfunzo kuti ndigoziva kuti chii. Uyezve mukunzvera zvokunamata zvomupfunzo mavhiki mashoma apfuura, ngano dzinotendwa sechokwadi, ngano dzinotendwa dzechigiriki nengano dzinotendwa dzechiroma, zvino zvinondidzosazve kuti ndione kana vachiuraya vachiramba vakachengeta chinhu chimwe chete ichocho chiri chipenyu. Toona kana kunamata zvomupfunzo kuchingori sezvakwakanga kuri pakutanga. Nhasi uno mukufamba ndichiona kunamata zvimupfunzo uye nekuona nzira yazvakatanga nayo nekuverenga kuti zvakatanga sei kumashure mumazuva ekutanga, ndinoona kuti hazvina kuchinja. Zvino ndakambove ndiri kuIndia. India yakazara nekunamata zvimupfunzo. Vane vafambi vepamoto ikoko nevakasiyana. Ndinofunga mamwe masikati pandakasvika muBombay, ndakavaraidzwa masikati iwayo ne ndiri mumwe munhu akandiudza handaiziva kuti ndiani aive ani. Vakanga vari mutemberi yemajaini, uye zvakanga zviri zvichida zvinamato gumi nezvinomwe kana zvinomwe zvakasiyana-siyana. Uye ndine chokwadi chaicho chekuti zvakanga zviri zvinamato gumi nezvinomwe zvakasiyana zvakasangana neni ipapo mukupikisa shoko. Uye chimwe nechimwe chazvo chichipikisana naKristu zvakasimba. Zvinamato gumi nezvinomwe zvakasiyana. Uye zvakange vakaita kuti tibvise shangu dzedu patemberi ndokupinda ndokutigarisa pasi pamapiro. Uye zvaizotora nguva refu kuti tipfuure nemuzvitevedzwa zvese izvi sezvandinozvidaidza zvataifanira kupfuura nemazviri. Asi meya waguta akatipinza imomo. Iye pachake akanga ari muhindu anova muMahomed. Zvino Mohamed aive muprofita, uye akabva nemudzinza raIshmaeri, aivewo mwanakomana waAbrahama. Uye maiva mudzinza iri uko muvhangeri ane mukurumbira munyika nhasi kuti akatiza mumwe wevanhu vavo akamupikisa kuti aite mangange mushoko. Uye sekuona kwangu, muvhangeri aifanira kunge akati, ini handina zvipo zvekuporesa, asi mumutumbi wedu wevatendi unazvo. Imi ndipei maawa mashoma, zvino ndigounza mumwe munhu pano. Asi chaizvoizvo, mukuita izvozvo, zvino muvhangeri wacho angadai akazvipfuura kumasangano aimutsigira. Zvino angadai akabva adzingwa. Zvino papfungwa yechipiri pazviri, handitendi kuti ndingadai ndakarega asingatendi uyu achiva nekukunda pamusoro peshoko raMwari. Dai ndakakundwa, ndaizongomira ipapo ndoratidza kuvimba nokutenda kwangu muna Mwari kuti anoramba ari mumwe chete, sezvakataurwa nevana vechiHebheru, Mwari wedu anogona kutinunura kubva muvira remoto iri. Asi zvakadaro, hatingapfugamiri kuzvimupfunzo zvenyu. Hongu, ndinotenda kuti chingadai chakava chinhu chine ushingi huri nani. Uye zvakare ini, sezvo ari chiremba wezvidzidzo zvebhaibheri uye achinyatsoziva magwaro, sezvo ari muvhangeri mukuru uye ari murume mukuru, ndinotenda kuti ndingadai ndakamupikisa neshoko kuti Jesu aive Kristu here kana kuti kwete, kana kuti Mohamed aive here muprofita nekumuratidza nebhaibheri rake. Dai kwaiva kudanwa kwangu mubhaibheri sezvazviri muvhangeri uyu kuzvitsanangura, ndingadai ndakaramba ndakamira ipapo pane kungotiza ndichibva pazvinhu ndichisururuka. Zvakaratidza izvozvo hazviratidzi ushingi chaihwo hwechiKristu hunomira ipapo kurarama kana kufa. Mwari vanokwanisa kununura. Ndinotenda ndingadai ndakamupikisa pane izvozvo. Asi vanokanganwa kufunga nezveBombay apo murume uye bofu ikoko vechiMahomed usiku huya akagamuchira kuona kwake mumusangano. Havangambozvitaura izvozvo. Asi zvisinei, pavanhu ava havasi vanyengeri, vanhu vakaperera, vakangoperera sezvakaita iwe neni uye dzimwe nguva kupfuura zvatiri muno muAmerica. havasi vanyengeri. Vanotenda mazviri zvechokwadi uye vanozviita nezvose zviri mavari. Regai ndikupei chimwe chinhu chidiki pamusoro pekunamata zvemupunzo. Ini ndinokanganwa zita ramwari anova mwari wavanofamba pamoto. Asi chivezwa chakakura chine chikuru chihombe chimwe chinhu chakafanana nechiso chemunhu. Chakaita seuso hwakafanana nechishongo chine nzeve dzakakura huru dzekunzwa zvitadzo zvavo zvose nezvimwe zvakadaro uye nemarubhi akakura kwazvo semhete mune dzacho munzeve dzake pano iro rokuti ringangodhura hafu yemiriyoni riri roga zvichida kunogona kunge kuri kupima kuri pamusoro kana kupima kuri pasi asi o matombo makuru anokosha muchimupunzo ichi. Zvinoprista wetemberi anounza murimi murombo haafaniri kuva ari angoriwo wemazuva ese haasungirwe kunge ari mumwe munhu akatsaurwa anongova munhuwo zvake murimi anoda kutenda mwari wake nokuda kwechirimwa chakanaka uye mukuita izvozvo anoratidza kutenda kwake muna mwari paanouya kutemberi uye anokomborerwa nemuprista wake uye neku achigadzirira kufamba nemudziva remazimbe rakadzika mafiti akawanda uye rakapamhama mafiti mazhinji uye achifuridzwa nemafeni kusvikira ange achena nekupisa. Zvino izvi handi zvekunyebedzera, ichokwadi. Anoenda pamberi pechimupunzo oreurura zvivi zvake kumuprista uyu uye vobva vamudira mvura mvura tsvene nezvimwe zvakadaro zvinenge zvaropafadzwa nemuprisita. Uye ipapo nguva zhinji vanotora chirauro chikuru, chirauro chehove chihombe chakakura, pamwe hafu yeinji kusvika kana zvikamu zvitatu kubva muzvina pakukora kuenda kubva panobaya kusvika panoperera chirauro. Uye vanoisa kabhora kemvura pachiri sekachishongo kadiki kepamuti wekisimusi, kabhora kadiki, vobva vakazadza nemvura kuti kareme. Zvino vanotora chaizvoizvo zviuru zvazvo vozvikochekera munyama yavo zvichibudikira kunze. Pazvinopinda munyama yavo vozvidhonza kuti vapinde nomukurwadzwa kukuru kuti vafadze mwari wavo. Chimupunzo, havasi vanyengeri. Zvino kazhinji vanoburitsa rurimi rwavo kunze uye vane kapfumo kane forogo pakare kuti kapinde neparurimi rwavo nekumusoro mumhuno mavo vozvibatanidza. Vanotora shinda vosonanidza muromo wavo pamwe chete kana ivo vakataura zvinhu zvakashata uye kutambudzwa kwakadaro. Zvino vanogara pasi pedyo nedziva guru remoto iri. Vanouraya mbudzi kunyaradza chimupunzo ichi kuti vapirise upenyu nokuda kwezvivi zvavo. Uye munofanirwa kunzwa ruzha rwacho panourayiwa mbudzi. Vanoreurura zvivi zvavo pairi vouraya mbudzi vachikanda vachitora ropa seyananiso. Zvino kana mufambi wepamoto uyu kana akatya ombva aita zvokumhanya nemumoto anozviunzira kushorwa paari. Asi anofanira kufamba zvishoma uye akadzikama nemumazimbe emoto aya. Uye dzimwe nguva anosvika mafiti gumi nemashanu kudzika mazimbe emoto aya. Uye pamwe gumi nemashanu, pamwe mafiti gumi nemashanu kudzika, uye pamwe mayadhi makumi matatu kana makumi mana kureba. Uye anenge, pamwe mafiti masere kana gumi paupami. Uye akaita kuchena nekupisa. Uye haana chaanenge akapfeka kunze kwejira, rinova jira duku remuchiuno rakamoneredzwa nechepakati pake. Uye anoenda kunze uko aine akarembera nezvose izvi achibuda ropa nezvirauro zvehove nezvese zviri kwese pamuviri wake. Anozvipinza mumanyawa anomubata kusvikira ave kubuda masiriri machena mumuromo make. Zvino heunouya anouya achifamba nemumoto umu ofamba achibuda kune rimwe divi asina kana kumbokuvadzwa zvachose nemumoto uye zvichida tsoka dzake dzichinyura sezvizvi makumbo kudzika mumoto mafiti maviri kana kudarika paanofamba achiisa mazimbe matsvuku anopisa aya panyama yake yemunhu achifamba nemumoto uya uye achibuda kune rimwe divi asina kana kumbokuvadzwa. Vaigona kutarisa tsoka dzake dzisina kumarwa kana kutsva. Zvino ndakatarisa izvi uye ndichifunga kana chibayiro kuchimupunzo chechihedheni neropa rembudzi nekutenda mune zvakadaro kuchidzivirira muhedheni pamoto, ropa raJesu Kristu rinozoita zvakadini kumutendi muna Mwari anorarama. Zvino kunamata zvemupunzo chinhu chisinganzwisisike. tichidzika nemumazera takava nazvo kubva kare ndinofunga kubva pamavambo enguva.
Now, the order
zvino
urongwa
hwekunamatwa kwechimupunzo uku ndiye munhu anomisa chimupunzo ichi anogadzirisa chimupunzo ichi obva apinda mukati ozvigadzirira iye pachake kunamata kukuru.
Zvino
anotenda kuti chimupunzo ichi chakaitwa nemufananidzo wemumwe mwari waasatamboona. Haana chimiro, saka anotenda kuti ari mumufananidzo wechimupunzo chaanogadzira kuna mwari uyu. Zvino musarega izvozvo zvichibva pamuri. Uyu mufananidzo chiri mumufananidzo wamwari wekufungidzira waanotenda kuti ariko. Ipapo anoenda pamberi pechimupunzo ichi ozvizvambaradza uye otenda kuti mwari uyu anove munhu asingaoneki anodzika opinda muchimupunzo ichi uye anotenda kuti anotaura namwari kubudikidza nechimupunzo ichi kuti mwari iyeye anozviunza muchimupunzo ichi obva amupindura. Uye vazhinji venyu imi vadzidzi muno vakafunda nezvengano dzinotendwa idzi kunyange vamwari ivavo vairwisana pachavo vanodaro nezvose mumazuva iwayo. Zvino nemamwe mashoko mwari anozvishandura kubva pachimiro chake chemweya opinda muchimupunzo ichi otaura achipindura munamati kubudikidza nechimupunzo ichi uye munamati ari mune imwe mhando yepfungwa yemanyawi anotenda kuti mupunzo uyu unotaura kwaari kumwoyo wake uye anoregererwa zvivi zvake nezvimwe zvakawanda wanda kubudikidza nechimupunzo ichi. Zvinoratidza pachena kuti ndidhiabhori, ndidhiabhori anozviita. Uye havangori vanhu vanongoita zvinhu zvisiri muurongwa, vamwe vavo vanodaro, asi kune vanamati vechokwadi, chokwadi vezvinhu izvozvo. Semuenzaniso ndinogona kukuudzai nyaya dzekuti madhimoni aya ari muzvimupunzo izvi anoita zvinhu zvemhando dzose kuita kuti ropa ribude kubva muzvinhu nezvimwe zvose. Iwo atori madhimoni. Uye kana iwe usingatendi mune kuti kuna dhiabhori chaiye, hautendi kuti kuna mwari. Chokwadi, iwe unofanira kutenda zvinopesana zvacho, chakanaka nechakaipa. Saka kuna dhiabhori chaiye, uye iye munhu kwete pfungwa, atori munhu. Zvino pane dzidziso inotenderana naizvozvo inoti dhiabhori anongova pfungwa yakaipa yaunoita. Kwete handizvo, dhiabhori atori munhu. Vanhu vamwe chete vanotenda izvo kuti mweya mutsvene unongovawo pfungwa yakanaka yaunoita. Asi musatenda izvozvo, mweya mutsvene munhu ndiye munhu waKristu muchimiro chemweya. Zvino vanamati vezvimupunzo ava uye magadzirira magwaro enyu kana kuti nzvimbo dzemagwaro enyu, ndingangotaura nezvemamwe acho munguva shoma. Magwaro tinogona kuverenga mamwe acho. Zvino ava vanamati vezvimupunzo vachizvizvambaradza pamberi pechimupunzo ichi vanotenda kuti mwari wavari kunamata akamiririrwa muchimupunzo ichi. Zvino mazvibata here kuti munamati uyu haasi munyengeri, ari kutobata chaizvoizvo chimwe chinhu chiri muchimupunzo ichocho nokuti chinodzoka paari. Anoita chimwe chinhu, anochiwana kubva pachimupunzo ichi, anova mwari wekufungidzira, kwete uyo wemazviro kwazvo. Uye nguva zhinji dhiabhori anopinda mune zvinhu izvozvo. Zvino dhiabhorosi anopinda mumisangano dzimwe nguva onyemedzera kuzviita samwari. Izvi ndakazviona mushumiro yangu. Zvinorangarirai, izvi zvingori tiri kungodzidzisa mangwanani ano. Uye ndinoda chechi ino, kana ndikabva ndichipinda mushumiro pano kuti ndiende kunze uko muminda yekuvhangera, ndinoda kuti mugare nemufundisi wenyu uye mugare nedzidziso yanga ichidzidziswa pano. Garai neshoko iri, musarisiye. Imi nyatsogarai neshoko zvisinei kuti chii chinouya kana chinoenda. Garai neshoko iroro. Maona, zvino uye nokuda kwekuti ndaenda, ndingori mumwe wevafundisi pano. Hama Neville vanodzidzisa zvimwe chete zvandinodzidzisa. Saka chingouyai kuchechi moteerera kushoko. Handizie kwa acha nditungamirira. Ndaudza mudzimai wangu mangwana ndipa tafura. Pane chimwe chinhu mandiri changashidanidzira makore esaya. Ndiri kuenda kunotsvaga ndione kuti chii. Zvino handizii nzira yaocha nditungamira kwauchaenda. Asi kwaano nditungamirira. Ini ndichatevera. Zvino kuna mata zvimupunzo.
It's still today.
Kuchiriko nasi. Tinoona vanhu vachiuya kualtari. Nemashoko akapofumara evadzidzisi mapofu. Vanoti, ingozvizurura, kanganwa zvimwe zvese, ita kuti pfungwa yako isave nechinhu. Iwe uchave Eria, uchava izvi izvo, kana kuti zvimwewo. Inhema dzakadini. Iwe hauye kuna Mwari. Ikoko kuvhura mweya wako kune mhando dzese dzemweya yakaipa kuti ipinde. Usazviite izvozvo. Unofanira kurangarira kuti kune dhimoni uye rinotevedzera Kristu zvakazara potse. Ndakanga ndichiverenga mune upenyu hwamutsvene Martin imwe nguva yapfuura kuti pane mukomana chaizvo izvo aitove mupurisita. Zvino akati Mwari vakanga vamudaidza kuti ave mumwe wevaprofita vekare. Nditeererei, ndiri mumwe wevaprofita vekare. Uye chikoro, Martin ndizvo aisateerera kune chinhu chakadaro. Saka havana kuzvitenda nokuti upenyu hwemukomana uyu hwaisaenderana nazvo. Pakupedzisira akati, ndichakuratidzai kuti ndakadanwa kuva muprofita wekare, angori muchinda wechidiki. Akati, asi ndakadanwa. Munoona, zvipo nekudanwa hazvinei nekutendeuka. Munoona. Vanobva pashoko uye kana uchinge wabva pashoko unopinda mune chinhu chese chese. Zvino mukomana uyu akati usiku hwanhasi nechepakati pawo Mwari vachandipa hanzu chena kuti ndigare pakati penyu mose kuratidza kuti ndiri muprofita wekare. Saka usiku ihwohwo vose vakateerera uye vachizevezera pindai nevanhu vari kufamba. Mukomana ndokugamuchira hanzu chena. Mushanyi paakaenda vakaenda vakatarisa hanzu iyi yakanga iri hanzu yechokwadi yemazviro kwazvo chena. Yaitaridzika zvakanaka chose. Asi mubhishopi mukweguru haana kukwanisa kuzvigamuchira. Zvaisataridzika sezvakanaka nekuti hayaivemo mumagwaro hanzu chena. Zvino paakadaro vakati tora hanzu iyi uende unomira pamberi pamutsvene Martin munhu waMwari uya. Uya akaramba kuzviita. Akaramba kumira pamberi pomuprofita wechokwadi. Akaramba kumira. Zvino akamumanikidza kuti azviite. Zvino vakati vatanga kuenda naye hanzu yakanyangadika zvino ikaenda kumwewo. Pavasina kuziva kuti yaendepi. Munoona kana zvaunzwa pamangange. Kana iwe uine goridhe rechokwadi haufanirwe kunetseka kuti rakanaka here kana kuti kwete. Rinomira pakuedzwa chero kupi. Uye mweya waMwari wechokwadi unomira pakuedzwa nekuti wakaedzwa pashoko raMwari. Pamusoro pedombo iri, ndichavakira chechi yangu. Ndakaona vanhu vachibatwa nemamhepo. Vanhu vakanaka. Zvino munoona kuti sei ndisiri kuda kuti iyi tepi igotengeswa. Ndakaona vanhu vakanaka nevanhu vechipendekosti, vafundisi vakanga vasinganzwisise. Vanhu vanobatwa nemamhepo vobva vasvikirwa nezvimwe zvakadaro uye vogoita zvinhu. Uye pakupedzisira zvovamhanyisa muchipatara chavanopenga. Vaiva kuzarura mwoyo yavo. Vanhu vasina mhosva. Zvino madhimoni ndokupinda akagara imomo. Kuna dhiabhori chaiye. Ndakanga ndichiverenga apo mumwe akasvika kuna ndinotenda kuti aive Areneas kana Martin mumwe wacho. Vamwe vevadzidzi vebhaibheri vanoziva izvi kupfuura ini. Akanga ane korona yendarama musoro wake. Akapfeka hanzu chena neshangu dzakashongedzwa nendarama. Akati, ndini Kristo, ndipupure. Mutsvene uyu akaramba kuzviita. Muprofita chaiye waMwari uyu akamira ipapo ndokumirira. Zvino vakati kwaari kaviri kana katatu. Ndini Kristo, ndipupure. Akati, Kristu wedu hauye nenzira iyoyo. Izvozvo, unofanira kuziva shoko. Gara pashoko. Hondo huru yava pedyo. Zvino takatamba mahungu echechi kwemakore nemakore. Asi nguva yasvika zvinoapo, Jambure naJanisi vachapikisa Mozisi sezvakarehwa nebhaibheri kuti vaizodaro. Uye ichave hondo yepamweya. Kurwisana. Pachave nevamwe vachangoenderera mberi. Chechi yesangano ichangofamba ichienda mberi ichipinda mukutonga yoenderera mberi nenzira yayoenda nayo. Asi ndinoreva kuti mutendi chaiye wechokwadi ari kuuya kunzvimbo iyoyo yokurwira hondo. Uye zviri nani wava nezivo uye uchaziva zvauri kuita. Nokuti unogona kutora mweya wakaipa zviri nyore uye usingazive. Kana zvichipesana neshoko iri usazvitenda. Gara neshoko iroro. Kunamata zvimupunzo. Kunamata zvimupunzo ndekwekare. Ndekwekare muno mu United States. Uye makore apfuura. Mapeblo India. Uye kunze mu Arizona. Vaive nekunamatwa kwezvimupunzo. Uye vaiva ivo ivo vaiva namwari wemvura inonaya. Uye chimwari chemvura chakanga chiri vaitora kamba yemumatope. Uye vaiumba mufananidzo wekamba yemumatope. Zvino vaiisa mavara mavara pairi sokunge yabuda kubva mumatope. Uye vaizvikandira pamberi pekamba yemumatope iyi vachitenda kuti kwaiva namwari wemvura inonaya aiuya muchigoko chekamba iyi yemumatope otaura navo nemukamba yemumatope iyi. Nokuti vaitenda kuti yaigara mumatope nemakanyorova. Zvino yakanga iri mwari pamusoro pazvo. Vaiva vane ingano inotendwa sechokwadi kungori kutenda kwekabanga kwokuti ichokwadi.
Zvino
uye vainamata madhimoni mukudaro. Kunamata kamba yemumatope vachifunga kuti ndimwari wemvura inonaya. Vaiunza mweya pavari chokwadi nokuti vakazarura mwoyo yavo kwauri. Asi wakanga uri mweya usiriwo. Vanhu vazhinji nhasi vari kuzarura mwoyo yavo kuchinhu chisiricho. Unowana mweya zvakanaka. Asi nguva zhinji unopesana neshoko uchiti mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu chakaita seichi kana icho. Rangarirai, ndidhiabhori akavanda pasi pechikristu. Mwari vatibatsire kana tapinda munyaya iyi mushure mechinguva kuti mugozviona. Unoona kuti ndewe tsvina wakavanda nechikristu. Asi hausi mweya wakristu. Nokuti mweya wakristu unoya kushoko nguva dzose. Hakwanise kuramba shoko rake pachake.
Zvino
chikristu pachakasvika kuRoma. Roma muguta chairo reRoma yakanga ine mazana mana ematembere zvinamato zvechihedheni mukati merusvingo rwakareba mamaira manomwe. Mazana mana ematembere ezvinamato zvechihedheni.
Uye aive nevanamwari
nevanamwarikadzi. Vanamwari nevanamwarikadzi. Vakadzi nevarume. Vanamwari. Mazana mana akasiyana. Imbozvifunga iwo. Mazana mana.
That's what Paul found.
Zvino ndizvo zvakawanikwa naPauro paakauya kuRoma. Ndizvo zvaiva naAquila naPriscilla pavakatumwa kubva paPentecosti ndokutanga chechi muRoma. Ndizvo zvavakasvika mazviri kunamata zvimupunzo kwechihedheni. Vaiva nevanhu vangangoita mamiriyoni maviri muRoma, muguta guru reRoma, zvichireva nhapwa nemisha yakapoteredza nezvimwe zvakadaro, vanenge mamiriyoni maviri evanhu. Asi masvingo akapoteredza Roma aive mamaira manomwe, uye mukati memamaira manomwe iwayo, mujinga megomo chaimo, maiva nemazana mana ematemberi ezvinamato zvechihedheni zvavanamwari nevanamwarikadzi vechihedheni. Zvino ndinoda kutaura pano kwechinguvana pane chimwe chinhu chandatora kubva munhoroondo. Uye ndine chimwe chaipo pano nemi. Nzira yavaipinda nayo mukunamata. Vaiuya sei kuzonamata? Muhedheni aiuya sei kuzonamata? Chinhu chekutanga chaaiita kwaiva kuenda kutemberi onowana mupurisita, mupurisita wechihedheni.
Then he would give him an offering.
Ipapo aizomupa mupiro wemari.
How much money?
Yehumo uwandu.
Uye
tevere chibayiro muka kuti afadze mwari waizotaura kwaari. Uye dzimwe nguva mutemberi imwe chete munogona kunge muine mhando zhinji dzezvimwari. Munenge muine vana mwari navana mwarikadzi. Uye nezvimwe zvose mutemberi imwe chete.
So the pagan priest, he would go to him and give him some money.
Saka mupurisita wechihedheni aienda kwaari omupa mari. Zvino mupurisita wechihedheni aimudzorera iri kenduru, ingori kenduru yemazuva ese. Zvino munamati aitora kenduru iyi mushure mekunge abhadhara mupurisita. Aitora kenduru iyi anoenda kune imwe aritari yamwari uyu waari kuda kutaura naye. Uye paaritari iyi paive nemoto paizopisirwa chibayiro. Pazasi pechivezwa temberi huru yendarira kana kuti chimupunzo. Uye aitora iyi tembe iyi kenduru ndokuibatidza kubva paaritari yemoto, iwo moto wepaaritari yechimupunzo. Aitungidza kenduru odzika pasi zasi pearitari pamberi pechimupunzo ogadzika kenduru iyi pasi. uye mushure mekunga gadzika kenduru pasi ndinofungidzira kuti iye mumwe mwari wacho pakati pevamwe vana mwari vose aizongoziva kuti ndechipi chacho chimupunzo chaaifanira kupinda machiri munoziva kuti adzoke kuzotaura naye sei kenduru inandiziri asi aiisa kenduru pasi yabatidzwa nemoto yepaaritari zvino aibva adzokera zvakare pasi mutabhanakeri uye ipapo aizvizvambaradza pasi uye ipapo aiisa mweya wake wose simba rake rose mumunamato wake onamata kuna mwari mukuru uyu weimwe mhando mwari wekutenda zvekabanga wekufungidzira onamata kuna mwari uyu kuti aburuke muchifananidzo ichi ataure naye yakati mumwe wamadzimambo aigona kuzvambarara kudaro pamberi pechimufananidzo chaapolo zvokuti aikwanisa kutaura kuti ainzwa manzwa achibva mutemberi kubva pachimupunzo ichi tichitotaura kwaari akazvizvambaradza yongati panguva ino hama Branham akanzwa izwi here handipo kana asi kuti ndizvo zvaakaita asi rakanga riri izwi redhimoni kwakanga kusina chinhu chakadai sajupiter ari chimwari uye nevamwe vana mwari vose ava vaiva navo asi vaizvizvambaradza ipapo uye vorara ipapo vachinamata mwari uyu akavanzika wavaisaziva kana chinhu nezvake apo mweya wake wakanga uri muchimupunzo chavaifunga kuti ndicho chaakafanana nacho vakamuitira mufananidzo uyo wakawana nyasha kwaari zvadaro ndokuita chibayiro zvino aizoti kana azvipinza mune manyawi aya aizokwirazve pamberi pechimupunzo zvino panguva iyi murisita wechedheni anenge amuunzirazve zvekudya nezvokunwa ozviisa patsoka dzechimupunzo zvino zvadaro zvino ndinazvo zvakanyorwa pano papeji ino ndiri kuzviverenga kubva ipapo maona zvino aizodzika kutsoka dzechimupunzo ichi otora chimwe chinwiwa chinopiriswa ichi ochidzvuta orumaruma zvishoma pachikafu ozozvidira patsoka dzechimupunzo akanga achiitei achiva nechirayiro nemadhimoni achitaura nemadhimoni vana mwari navana mwarikadzi zvingori mumufananidzo wekutevedzera mukristu ari kutaura nakristu achidya chirayiro ndiyo iyo mhando iyo cheche pakutanga kana kuti vafambi vepakutanga veevhangeri vakauya kuroma vakawana yaiva muvanhu ava mumhando yekunamata kwakadai bhaari akanga ari mwari aizivikanwa zvikuru wemazera ose wezvimupunzo akanga ari bhaari bh vana ava vaviri re akanga ari mwari wezuva uyezve aive nemudzimai mwari wemwedzi mwarikadzi ishta eshtar ishta uye rinodudzirwawo zvakare sekuti astarte astate ari pakobiri reroma ainzi mwarikadzi mwarikadzi wemwedzi kana kuti mambokadzi wekudenga amai vezvimwari mwari vemwedzi uye mwari wezuva akanga ari bhaari zvino potse vose maedheni ainamata zuva iroro kunyange maindia akanga achiita chinhu chimwe chete patakauya patakavamba america pano pakavambwa america vakauya madzibaba vakauya kuno vakawana vachiri kunamata zuva nokuti mune izvi vainamata ndiyo nzira yavainamata nayo vana mwari navana mwarikadzi muroma mukristu paakasvika kuroma zvino mukufamba kwangu ndakacherechedza kuti kunamata zvemubvunzo hakuna kuchinja uyewo chikristu chechokwadiwo hachina kuchinja vose vakabata nzvimbo dzavo uye vachadaro kusvikira pakuuya kwaishe jesu pane izvi ndinoda kutaura zvishoma kuti muwane ruzivo rwazvo uye kana uri wemweya uchatozvibata nokuti bhaari uyu aiva mwari wezuva zvino makeke akagadzirwa zvino jeremiya akati pano atataura nezvavo nguva shoma yapfuura vakadzi vakanga vabikira Bhaari makeke mwari wezuva. Nokuti munozoona gare gare kuti zasi muchitsauko kana mukazviverenga kuti vakati kana tikasanamata Bhaari zvirimwa zvedu zvinofa, nokuti Bhaari aive mwari wezvibereko. Nemamwe mashoko, tinoziva kuti zuva rinoita kuti zvirimwa zvikure. Asi muprofita akavaudza imhaka yekuti makasiya Mwari, ndicho chikonzero zvirimwa zvenyu zvisingakure. Asi vakanamata Bhaari vakati vaizonamata vopa zvipiriso kwaari. Zvino kana Bhaari ari mwari wedenderedzwa, zvinobata izvi, shoko rimwe nerimwe mugozobata zvimwe zvese pakuguma kwemharidzo ino. Mwari akanga ari mwari ari denderedzwa, mwari wezuva. Vaiva nendiro huru dzendarira dzaipachadzera chezuva, uye zvoita semoto. Zvino chingwa chakataurwa naJeremia pano icho, ivo vakadzi vaibikira Bhaari makeke aya, kuti raigadzirwa riri denderedzwa sezuva. Saka zvino raiiswa paaritari, aritari yechihedheni kuitira chirayiro. Uye ndokugadzirwa riri denderedzwa sezuva kana semwedzi, nokuti akanga ari mwari wezuva kana kuti mwari wemwedzi. Bhaari ndiye watati ndimwari wekukwanisa kubereka, anoita kuti zvinhu zvose zvikure. Zvino chechi yekutanga yakauya yakatarisana neizvi pavakapinda muRoma. Uye zvinotaurwa nekutendwa nechechi yeRoma, kana nechechi nhasi, kana nechechi yeRoma Katorike inonzi Katorike. Tese tiri makatorike. Isu tisu chechi yeKatorike. Tiri makatorike yechiapostora. Katorike zvinoreva pasi rose. Uye isu tiri chechi yepasi rose yekutenda kuvaapostora. Hongu shangamire. Pane musiyano pakati pemachechi maviri. Imwe yacho yaive Katorike yepasi rose, yechiapostora. Imwe yacho yaiva Roma Katorike. Uye zvakanziko Petro, kana kuti vanozvitenda kuti Petro ndiye akatanga chechi yekuRoma. Ndinoda gwaro racho. Ndinoda nzvimbo yaungati Petro akambova muRoma pamamiriro api zvawo. Sezvakataurwa nechechi yeRoma, akanga ariko kubva muna 41 kusvika 46. Uye panguva iyoyo chaiyo, Claudio akanga ari mambo muRoma, akaita kuti majudha ose aende. Verengai Mabasa chitsauko 18. Uye muchaona kuti Pauro paakakwira kumusoro achipinda muEfeso, akawana Akwira naPrisira vaiva majudha chaivo, vakanga vabudiswa kunze panguva yekutambudzwa. Uye vakanga vari muno muParasitina zvakare, nokuti Claudio akanga arayira majudha ose kuti vaende, vose makristu nemaorthodox. Akwira naPrisira vakavamba chechi muRoma, uye vakatozobva nekuda kwekusimuka kwaClaudio kwakanga kwabuditsa chechi yose, kana kuti makristu nemajudha vose kubva muRoma. Zvino Petro ari mubhishopi wechechi, uye ndinogona kukuratidzai gwaro zvichidzika kusvika angangoita makore makumi manomwe kuti Petro haana kumbobva abuda muParasitina. Mumagwaro chaimo, uye munoti Petro akapondwa muRoma, uye Pauro akadimburwa musoro muRoma. Idzidziso yenhema. Ndakaverenga ese mabhuku evakaurayirwa chitendero andakagona kuwana, uye hapana kana rimwe ravo rinotaura chero chinhu pamusoro paPetro kana Pauro, chero mumwe wavo akaurayirwa muRoma. Pane mabhuku ekutanga evakaurayirwa chitendero yechokwadi aya atinogona kuverenga, hapana kana rimwe ravo rinotaura chero chinhu nezvazvo. Haana. Idzidziso yenhema. Ndiri pano kuzofumura zvinamato zvechihedheni. Saka tichazviita izvozvo tichibatsirwa naShe neshoko ravo. Munoona kungokuratidzai kuti chechi yakadini. Muri kuita ruzha pamusoro peKatorike, asi mbomirai maminitsi mashoma. Zvino tinoona kuti mushure maAkwira naPrisira, maererano nerugwaro, vakaburitswa muRoma, chechi diki yakasiyiwa yakaita senherera. Vese vaivemo vaive mahedheni akatendeuka vakauya muchechi yechiKristu yeRoma. Chechi yekutanga iyo Akwira naPrisira nevamwe vaviri vakaroorana vakanga vatanga kereke iyi, uye vakanga vairera. Zvino tinoona kuti pavakangobva vachienda kuti vakagadzira mabhishopi avo, ndokutora dzidziso yavo voga, ndokubva vatora kuti vawanirwe fevha namambo Konstantini neavo vakazouya shure, kuti vawane fevha nokuti vaifanira kuwana nhengo imomo kuti dzimire mukusimudzirwa kwezvematongerwo enyika munyika. vakapinza nhengo dzechechi uye vakavapinza mukati pane zvakakwana kungopupura bedzi vasingazive chinhu pamusoro pamwari sezvazvinoita nevamwe vevanhu ava vatinavo muamerica nhasi sekungopupurawo hako uko kwaiva kutaura kukuru kwazvo kwavari kuti vapupure kristu mumwe mwari kunze kwamwari wavo zvino imomo vakagamuchira mubumbiro ravo rechechi mitambo yechihedheni zvino muprisita wechiroma vakabva vagamuchira izvi nokutora nokuita chirayiro chekutanga chakauya kuitwa kwechirayiro panzvimbo pezvimedu zvakapwanyika semuviri wakristu vaizochiita chedenderedzwa sezuva kana mwedzi uye nanhasi chichiri chedenderedzwa chokwadi chichiri hwendefa yedenderedzwa uye chisiri chimedu chakapwanyika chemuviri wake ndechedenderedzwa uye
chichitsvedzereravaprisita
veroma nhasi vanoisa hwendefa yedenderedzwa paaritari vochiti muviri chaiwo wakristu zvino pane kumisidzana kukuru pakati pemamwe mabhishopu epamusoro nevamwe vakadaro uye chechi yekatorike iri pachidzidzo ichocho kuti ungave here muviri chaiwo kana kuti chinomiririra mutumbi roma katorike inoti ndiwo muviri chaiwo nokuti ndiwo waiva mutumbi chaiwo wabhaari mwari wezuva aizviratidza pachikamu chiya chendarira uye vakachiita chedenderedzwa hapana tafura yechikristu nechingwa chedenderedzwa pairi zvino vaida kutarisa kumabvazuva nezvimwe zvakadaro sezvavaiita muzvinamato zvechihedheni vachiunza madzimai mukati nevakadaro sezvavaigara vachiita semahedheni kuna mwarikadzi nezvakadaro zvino vakangobvisa Astarte ndokusimudzira Mariya vakamuita mambokadzi wekudenga vakabvisa Jupiter ndokumisa Peturo uye vaifanira kunge vaine dzidziso pazviri kuti vazviite izvozvo vaitofanira Akwira naPrisira vakati vadzokera mushure memakore 13 okutonga kwaClaudio zvino pavakadzokera vakawana chechi yavo yanyura mukunamata zvemupunzo asi yakanga yakura kuva chinhu chikuru kwazvo chihombe kuti vapinze izvi vanofanira kubvisa Bhaibheri zvachose zvino ndiri munhu wechiirish ndine ravanoti iro facts of our faith rinongova remuprisita bedzi nevakadaro uye ndinoziva izvi nenhaurirano nevaprisita muprisita haiti gakava newe pabhaibheri bhaibheri rinongovawo rimwe bhuku kwaari bhishopu vaye pano shin pavakataura pano anenge makore maviri apfuura kuti chero ani zvake akaedza kutenda bhaibheri zvainge zvakafanana nokufamba nemumvura ine matope havatendi izvozvo vakatanga ipapo ndokuti mwari ari muchechi yake kwete mushoko rake muprisita uyu ari kumusoro uko munzira akauya kuhurukuro nguva pfupi yadarika kumusoro kuno kusacred heart akati kwandiri kana chechi ino iri kumusoro kwenzira ndakangana kuti inonzi chii ndinofunga kuti inonzi sacred heart akaya kwandiri nezverubhabhatidzo rwamary elizabeth fraser uyo akanga adzokera shure akatendeuka kuva mukatorike akati wakamubhabhatidza here ndikati hongu akati wakamubhabhatidza sei ndikati murubhabhatidzo rwechikristu akati unoreva nenzira ipi ndikati pane rubhabhatidzo rumwe chete rwechikristu akati unorevei nekunyudza mumvura ndikati hongu changamire akati saka zvino wakamunyudza muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene ndikati harusirwo rubhabhatidzo rwechikristu ndikati rubhabhatidzo rwechikristu kunyudza mumvura muzita raishe jesu kristu akazvinyora pasi akati uchapika here kumiko iyi zvakare kana chirevo ichi kuna bhishopi ndakati kana asingagone kutenda shoko rangu ngaagare hake ndikati ini handipike nechinhu maona iye akati ini ndikati ndisiri kuzvikudza changamire asi ndinoziva kuti bhaibheri rakati usapika nematenga kana nenyika nokuti chitsiko chetsoka dzake nezvimwe zvakadaro hatifanirwe kuita izvozvo akati zvinoshamisa chechi yekatorika yaimbobhabhatidza saizvozvo ndikati riini maona asi vanoti vakazviita nekuti kutaura chokwadi vaive uye isu tese takanga tiri vamwe pakutanga uye iwo mavambo akabva papendekost ndiwo mavambo echechi yekutanga chero kupi chero munhu angagone kutaura nezvavo chechi yechikristu yakatanga papendekost ine chiitiko chependekost vanhu vependekost rubhabhatidzo rwependekost zvese zvakabva pachechi yekutanga yependekost zvino cherechedzai zvino tinoona zvino kuti vakatozobva pakudzidzisa kweBhaibheri kuti vave nezvinhu izvi vafadze madzimambo nevamwe vakadaro kuti vapinze vahedheni. Zvino tarisai, Petro akanga ari muJudha. Ndizvo here? Mungafungidzira here
kuti Petro
achitora pfungwa yekuisa zvimupunzo muchechi? MuJudha akarambidzwa kunyange kutarisa kuchimupunzo. Ungamufungidzira here achiita chinhu chakadaro? Kwete Petro. Ungamufungidzira here achiti manyoro angu ose kumashure uko pakutanga ese akatsauka? Ndichanga wakandira pasi zvino ndichararama hangu semweya muchechi yeRoma iyi, uye ndichagamuchira zvino anenge ave munhu akashanduka. Nokudaro kuti vaite izvozvo, vakatozotanga dzidziso yeye kuti Petro akavigwa muchechi uye akanga asiya mirayiro yose kwavari, uye ndivo vakanga vari chechi yekatorike pakutanga. Havasi, hakuna gwaro, hapana nhoroondo kana chimwe chinhu chekuzvisimbisa. Hapana chinhu, vakanga vasiri. Uye mupurisita wechihedheni uyu wechechi yekutanga yeRoma akangofanana chaizvo nearipo nhasi. Vanotenda kuti chingwa chiya muviri waKristu, icho neimwe nzira Kristu anokurukawo svetukira muchimedu chechingwa ichi chiri paaritari chekuti mbeva dzinochitora usiku. Maona kutenda, uye ndicho chikonzero makatorike vachitenda kuti unofanira kuenda kuchechi kunonamata, nokuti Mwari vari muchechi iyoyo. Ndicho chikonzero vachipfugama nekuzvichinjika kwese muchechi, nokuti chimedu chechingwa ichocho ndiMwari. Hachisi chimwe chinhu kunze kwekumiririrwa kwaBhaari, Mwari wezuva. Hapana gwaro pazviri zvachose. Hongu, iya hwendefa yedenderedzwa iri paaritari. Zvino naizvozvo havana kugamuchira dzidziso yechiKristu yekuti Aireniasi, Polikarpi uye nehama idzodzo dzepakutanga Pauro. Tinoona kuti mudzidzi mukuru saiva akararama kwenguva yakarebesa akanga ari Johani, akadzingirwa makore matatu kunze kuPatmos nekuti aive nechikoro. Akanga ari kufambisa kana kugadzira shoko raMwari achiribatanidza pamwe chete matsamba pamwe chete. Vakamuwana iye nevadzidzi vake vachizviita, vakamudzinga kwemakore matatu. Mushure mekufa kwamambo akadzoswazve, ndokubva anyora bhuku rezvakazarurwa. Uye ukataura nezvekuti Mwari ari muchechi yake kana kuti Mwari ari mushoko rake, Bhaibheri rakataura kuti shoko ndiMwari. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu. Kunze kwazvo, chero dzidziso yechechi ipi zvayo, ingave Baptist, Presbyterian, Methodist, Pentecost kana kuti ingave ipi zvayo, isingagare pavara nevara neBhaibheri iri, iri kukanganisa. Nekuti Johana akati pachitsuwa chePatmos, Mweya Mutsvene kana kuti Kristu achitaura kwaari, akataura kuti kana munhu akabvisa chimwe chinhu kubva mune iri kana kuwedzera chimwe chinhu kwariri. Saka uchawedzera sei izvi zviratidzo zvechihedheni zvekunamata zvimupunzo uchiita vana Mwari vatatu kubva mune mumwe? Nezvimwe zvese izvi zvechihedheni zvisina kumbodzidziswa nechechi yepakutanga, uye yaipikisana nazvo. Kanzuro yepaNaisia kuti aive zvinhu zvitatu kana chinhu chimwe chete. Gakava guru, avo vakafira chitendero vakauya ikoko, vamwe vavo vaine mumwe muchinda mubhishopi, vaparidzi vePendekosti. Nokuti akaturika maoko pamusoro pevanorwara, vakaisa simbi inopisa yakachinjika maoko ake ndokudhonzera maoko ake kumashure sezvizvi. Vamwe vamirepo vakatora munondo vakatumbura maziso ake, zvakaita seboka ravakafira chitendero vakamiririra shoko iri. Haleluya! Vakavhenganisa ropa ravo nevaprofita vekare. Shoko iri, hama, ishoko raMwari. Vakatendeutswa mahedheni aya vakaunza zvifananidzo izvi kuchiKristu. Havachagona kushandisa Bhaibheri zvachose, nokuti Bhaibheri rinofumura izvi. Uye vanokuudza nhasi kuti havana havatendi izvozvo. Vanoti zvakanaka, asi chechi ndiyo shoko repamusorosoro. Zvakanaka, tinowana zvimwe chete muPendekosti. Usaita ruzha pamusoro pekatorike. Isu tichingova nemhosva savo maMethodist, Baptist uye mumwe nemumwe wavo. Imi maMethodist muri vatsvene zvakadaro, ko makaurayirei Joseph Smith zvino? Ino yeAmerica uye ikodzero yekunamata. Handitendi zvakataurwa naJoseph Smith. Asi makanga musina kodzero yekumuuraya. Ndizvozvo muMormon. Imi maBaptist vangane vamakahwandisa, imi vamwe mose. uye Pentecoste ine mhosva sezvo vakangoita vamwe vose nyangova nekuzvitutumadza uye neunyengeri hwakawanda uye panzvimbo yekuzvininipisa nesimba remweya mune shoko musina mweya uye munotokuvadza zvakapfuura zvamungaita dai mai vasaya vamwe vose kudzokera mumitambo yavo yechihedheni nemhando dzose dzepfungwa dzeutatu nezvimwe zvinhu zvese izvi hamugone kuzviratidza neshoko shoko rinopesana nazvo zvinosuwisa sei zvinosuwisa sei saka pavakaumba chechi yekutanga yeroma chikristu vakatorasa bhaibheri uye kuti vatore mitambo iyi kuti vakwanise kuzviita vaifanira kuva neimwe mhando yenhanga ruvanze saka vakati petro ndiye aive papa wekutanga weroma uye anongoramba akadaro vanodaro zvakana tomboti aive zvino petro aizodududza here achibva pamashoko epapendekosti ungambomufungidzira here mujudha achimisikidza zvimupunzo uye pandinokwanisa kukuratidzai neshoko rakanyorwa kubva mubhaibheri mazuva nemakore acho chaiwo kuti petro haana kumbobvira abuda muparestina asi nguva imwe chete ndokuenda kubhabhironi zasi achidzika neeufrates haana kumbova muroma nemagwaro zvanzi najehovha zvose ipfungwa yechihedheni zvino tichanyatsozviburitsa tichiuya muchiprotestandi tarisai papendekosti tisingatori shoko garai neshoko iroro uye munogara makarurama mukabva pashoko iroro munoenda kwese kwese pano imwe nguva yapfuura pamusangano mukuru nechikoro chikuru chependekosti mumwe mukadzi akakwakuka achitaura nendimi ndokukanganisa kudanira kuaritari zvino usiku ihwohwo pandakadzoka hili akasangana neni kunze ikoko akati munozivei mukadzi uya ati ane rimwe shoko rendimi manheru ano raari kuzopa zvino ndakatarisa mudzimai wacho bvudzi rakagerwa akapfeka roko raibata raiita sokunge aita zvokudirwa mariri akagara kumusoro ikoko achigadzira bvudzi rake achikwidza masokisi ake ndaiziva kuti ari kuzokwakuka mudenga zvino akakwakuka mudenga uye ini ndokuti gara pasi akangoenderera mberi ndikati uri kundinzwa here gara pasi ini zvangu pandakabuda usiku ihwohwo pakanga paine vana kana vashanu vemachinda iwayo vakasangana neni kunze uko vainaye vakati wagomeresa mweya ndikati mweya wose wandinogomeresa neshoko ramwari wakafanira kugomereswa ndikati bhaibheri haritauri here kuti mweya wevaprofita unozviisa pasi pemuprofita kana ari kupupura apo chiprofita kutaura nendimi chiprofita kana chichidudzirwa ndikati zvino ngaamirire kusvikira ndapedza iye agowana mukana akati asi muri kudzidzisa shoko ndikati ndiro randiri kumira naro akati anga aine chimwe chinhu chichangoburwa uye chitsva kubva kudenga chimwe chakasiyana neizvozvo kana izvozvo zvisiri kudzokera kuroma katorike handizivi kuti chii shoko remunhu wose ngarive nhema uye mweya wose uve nhema uye shoko ramwari rive chokwadi shoko ramwari ndiro rekutanga dambudziko ririko nhasi vane zvizaruro zvakawandisa uye nezvinhu zvenhema kuzvizvambaradza kunze uko nekuzarurira madhimoni mwoyo yavo pachinzvimbo chekugara neshoko ramwari ndipo pane dambudziko ipapo ndiro dambudziko racho vanhu vakatendeka vanorevesa vanhu vakanaka asi augone kuvaudza zvakanaka isu tinotenda izvi sevanhu vependekosti tinotenda izvi sevanhu vebhaptisti ndinotenda izvi nokuti ishoko ramwari ndinopikisa chero ani zvake kuti andigadzirise mariri maona ndizvozvo chaizvo iri ishoko garai naro ichi ichokwadi saka vakaumba chechi yekutanga chechi yekutanga yeroma katorike uye panzvimbo yekudana iye mubhishopi zvavaigara vachimudana uye zvino vava kumudaidza baba vachiri kudaro uye vanoti unofanira kuzvibvuma kuti hwendefa iyi ndiwo muviri wakristu uye kusvikira zvino prisita ndimwari zvino mwari vanosungirwa kuteerera izwi remuprisita anoshandura hwendefa yechidyo kuti ive muviri wakristu chaiwo zvino varume vakangwara vachirega izvozvo zvichipakirwa zvichidzika pauro pavo ini zvangu sei asi vanamati vechokwadi mabhishopi echokwadi vakagara neshoko vakagara imomo mukanzuro yepanaisiya vakabata shoko iroro ipapo hongu changamiri vakauyamo sevanofira chitendero nezvimwe zvose asi vakagara neshoko iroro vaisada kunamata zvimupunzo zvachose Iye ndinoda kuti mumwe munhu andiratidze mutsvene Patrick paakambove muRoma Katorike. Hakuna chinhu chakadaro, akapikisa kereke yeRoma iyoyo. Aive muzukuru wamutsvene Martin. Ndakanga ndichiverenga pano mune mukadzi akanyora muHazleton, My Hazleton, Excerpts of the Nicene Council. Akati akaenda kukadhi kuOxford kunotora kadhi rekutora reupenyu hwamutsvene Martin. Zvino muchida uyo akati asi haana kuitwa mutsvene necheche yeRoma. Zviro kwazvo haana. Akaramba chinhu ichi zvimwe chete namutsvene Patrick. Murume akagara neshoko ramwari vakavaka zvikoro zvavo vega. Vakabva pamhando yezvinhu zvakadaro. Zvino tinoona kuti ndo zvazviri nhasi. Cheche yeRoma inoenderera mberi nemabhisikiti ayo aidenderedzwa vachitenda kuti Kristu anoburuka osvetukiramo. Uye teererai, munoziva here kuti mupurisita ndiye anonwa waini yacho? Apo pavanofanira kuchitora mumwe nemumwe akatambidza mukombe mumwe kune mumwe. Asi pamaitiro echihedheni vapurisita ndivo vanonwa waini yacho. Maona, imi muchiri zvose ndezvechihedheni, ndizvo chaizvo. Havana basa nazvo. Vanokudza, handisi kuzotaura newe pamusoro peBhaibheri. Mushumiri uya kana mupurisita akataura kwandiri kumusoro uko akati, vaBranham, muri kuedza kutaura pamusoro peBhaibheri, ndiri kutaura nezvechechi. Ndakati, Mwari ishoko, ndizvo. Zvino zvakanaka, tinoona mune izvi kusvika nhasi uno. Ndicho chikonzero chechi yeRoma Katorike ichifanira kuenda kuchechi kunonamata. Vanodzidziswa kuti Mwari ari muhwendefa yedenderedzwa iyi, muridzi wemutabhanakeri. Hamuone here kuti chihedheni chokwadi ndizvo? Hamuone here kuti vanhu vanotora chero chinhu chinopesana neshoko iri vangori vamwe chete? Bhaibheri muna zvakazarwa 17 harina here kudana chechi yekatorike kuti chipfere? Harina here kudana maprotestanti kuti maive kuti akanga ari mai vemhombwe? Chinhu chimwe chete iye anopa dzidziso kubva mumukombe wake wetsvina yezvinyangadzo zvoupombwe hwake, tsvina nezvinosemesa maumbirwo emunhuwo zvake. Panzvimbo yeshoko ramwari mupenyu rinova rechokwadi uye risina kusvibiswa. Oh, Mwari, tinzwirewo ngoni, ndiwo munyengetero wangu. Aireniyas akati, ndakanyora pasi pano zvaakataura akati, shoko ramwari rakaita sechitsama chakanaka chematombo makuru anokosha akashongedzwa kugadzira chivezwa chamambo mukuru ane simba. Asi akati, zvitendwa, dzidziso, masangano zvinotora matombo anokosha aya akanaka vogadzira chindori chembwa kubva pariri. Zvino vonyengera vasingazive shoko. Izvi vanozviitira kushatisa nzira dzaMwari uye kuti vaunze kuzvidzwa pairi. Hareruya! Pamunoedza kuita kuti shoko ramwari ritaure chimwe chinhu chinoenderana nesangano renyu, muri kutora matombo anokosha kubva mumuviri wamambo mukuru mogadzira chindori chembwa kana gava kana hochi kana chimwe chinhu kubva pariri, uye munonyengera vasingazive shoko. Hareruya! Kune vamwe vane mweya wamwari vanomiririra shoko rakava nyama. Mwari, tikwidziridzeiwo. Shoko, hapana chimwe kunze kweshoko. Torai shoko riya pakataurwa naJesu imomo, matenga ose nenyika zvichapfuura, asi shoko rangu harizopfuuri. Parakati, vabhabhatidzai muzita raIshe Jesu Kristu. Vanoita Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, vana Mwari vatatu kubva mariri. Vanotora mhando dzose dzedzidziso, vogadzira marudzi ose ezvinhu nokusasa panzvimbo pokunyudza. Zvose voita imwe mhando yechidziva chematope chakagadzirwa nevanhu kubva mazviri, panzvimbo vokuisa muchishongo muna mambo mukuru Kristu. Oh, hareruya! Ndimwari munyama, Kristu. Vanoshatisa nzira dzaMwari. Vanorega vanhu vachiuya muchechi madzimai ane vhudzi rakagerwa, vakapenda kumeso nemadhirezi anonyadzisira. Varume, Panoita sava kadzi zvakadaro. Anorega mukadzi achimutungamirira kwese kwese akabata nzeve. Vanouya kuchechi vachitamba mutambo wemadhaiza nemakasa nemhando dzose dzezvinhu zvine huori. Uye vaparidzi nevakadaro kunze uko pamahombe kombe. Nevakadzi vasina kusimira vakapfeka nhumbi dzekutuhwina nadzo uye vachienda kunotuhwina. Vachiputa fodya nekuzvidaidza kuti varanda vamwari. Apo iyi temberi iri temberi tsvene yakakumikidzwa kuna Mwari kwete kutsvina yenyika. Ichokwadi.
But they've taken the jewels of God and made a hog out of it.
Asi vakatora matombo anokosha amwari ndokugadzira hochi nawo kana gava kana imbwa kana chidembo kana chimwe chinhu. Vozvidyisa kune vasina kudzidza. Vasina ruzivo. Ndatenda doko. Ndanga ndine imwe pano asi ndambofunga zvokuishandisa. Henge chefu.
Yes.
Hongu. Ndizvo zvavanoita.
Irenaeus
akataura chaizvo. Mwari anofungei pamusoro pazvo zvese izvi. Zvakangofanana here nezvavakaedza kutaura kuti, oh, hazvina basa kwavari. Zvine basa kwavari. Zvinotori nebasa. Sei vakaudza Jeremia zvinhu zvavakaita ipapo. Sei vakataura izvozvo. Zvine basa. Mwari vane nzira. Kodai Mozisi akati, ndichabvisa ngowani yangu pane shangu dzangu. Angadai asina kuona chiratidzo. Unofanira kuuya nenzira yaMwari. Mwari vane nzira. Pane zvakawanda zvataigona kutaura. Ngativhurai kugwaro rimwe chete pano. Ndina akawanda awo akanyorwa pasi. Ngativhurai kuna numero 25 community. Numero 25. Tigoona kuti zvine basa here kuna Mwari kana kwete. Ngatione kana zvichiita. Kana zvitendwa izvidzidziso nezvimwe zvakadaro zvine basa. Ndimwari akanaka anongofuratira chinhu chacho chose. Hadaro. Anoisa mutsara oburisa pranga manzi. Uye unofanira kusvika pariri. Zvino vaIsraeri vakagara paShitimu. Vanhu vakatanga kuita upombwe nevanasikana veMoab. Teererai. Zvino vakadana vanhu vauye kuchibayiro chavana Mwari vavo. Vanhu vakadya vakapfugamira vana Mwari vavo. VaIsraeri vakazvisunganidza naBhaari Peori. Jehovha akatsamwira Israeri kwazvo. Ndiko kusaka vakati usanamatira mhando yevanhu vakadaro. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tora vakuru vose vevanhu, uvasungirire masikati makuru pamberi paJehovha, kuti kutsamwa kukuru kwaJehovha kudzorwe kuna Israeri. Zvino Mozisi akati kuvatongi vaIsraeri, mumwe nemumwe wenyu ngauraye munhu wake uyo akazvisunganidza naBhaari Peori. Urayai mumwe nemumwe wavo. Mwari vanoda kuva Mwari uye kana vasiri Mwari havazoviwe nzvimbo yechipiri. Hafanire kurega Bhaari neimwe dzidziso yakaitwa nevanhu neimwe pfungwa yemumwe munhu kana imwe pfungwa yechitendwa kana imwe pfungwa yesangano ichimira munzira yake. Ndimwari uye vanokwanisa kubva pamatombo aya kumutsa vana kuna Abrahama. Havasungire kunge vaine masangano enyu. Havasungire kunge vaine masociety enyu makuru uye nezvikoro zvenyu nezvimwe. Vanotora zvavanogona kuwana muruoko rwavo zvisiri chinhu vobva vafemera mweya woupenyu machiri chobva chava chimwe chinhu chinovashumira. Ndizvo zvinoita kuti vave Mwari. Zvechokwadi zvine basa kuna Mwari. Unoti hazvina basa. Zvine basa. Zvechokwadi zvine basa. Pope Leo mukuru akatonga kubva muna 440 kusvika 461. Oh, akafunga kuti aiva ari kunyatsoita izvo zvaive zvakanaka. Akapinda muchechi. Akamutangira aive Victor. Uye aiva asina kunakawo zvakare. Akauyamo uye maurayiro akaita makristu nezvimwe zvose. Zvino ndiani akatanga zvese izvi achizvisa zviri pamutemo humondi? Munoziva here kuti aivani? Mutsvene Augustine wekuHippo ndiye chaiye wacho akazviita. Mutsvene Augustine akangowana mukana kamwe, ndizvo zvinorehwa nenhoroondo, kuva munhu mukuru uye ogozadzwa nemweya mutsvene. Akagara kuseri kwechivanze uko kuLyons, France, pachikoro chikuru chiapo Irenaeus akambodzidzisa nevamwe uye namutsvene Martin. Akagara muchivanze chechikoro icho zvinomweya mutsvene ndokuuya kwaari asi akaramba kuugamuchira. Zvino akazova chi? Mwana wegehena akapetwa kaviri kupfuura zvaaiva pakutanga. Akabva adzika kuHippo Africa, ikoko kwaakagadza chikoro chake uye kwaiva ndiratidzei. Ndinogona kukuendesai kunhoroondo. Iye ndiye akatendera neshoko rake kwazviri kuti zvakanga zvakanaka kuuraya mutendi upi noupi akatsauka asingabvumirani nedzidziso dzechechi yeRoma. Mutsvene Augustine wekuHippo. Pane mudzidzi weBhaibheri here pano? Kana mumwe munhu akaverenga nhoroondo anoziva kuti ichokwadi simudza ruoko rwako. Bongo, maona. Chokwadi varipo. Mutsvene Augustine wekuhipo ndiye akapa mutongo uyu kuti zvakanga zvakanaka kuuraya vatendi vakatsauka vasingawirirane nechechi yeRoma achivabvumira dzidziso yechihedheni yokubva pabhaibheri uye nekugadza kunamatwa kwamwari mwanakomana. Munoziva chikonzero chikristu chiri? Munoziva kuti kisimusi makaiwanepi? Kristu akaberekwa muna kubvumbi. Asi vakaitei? Kufamba kwezuva kwavakuita kuchinonoka iko zvino apo parinoenda zuva rega rega richiwedzera kureba zvishoma kana kupfupika zvishoma nekupfupika zvishoma uye kubva musi wemakumi maviri kusvika makumi maviri nemashanu ndipo apo mwari wezuva aiva nezuva rekuzvarwa kwake aingova mazuva mashanu ikoko. Ndipo pavaiva nemutambo wechiRoma panguva iyoyo mhemberero yemusi wekuberekwa kwamwari wezuva panguva iyoyo uye zvino muri kuona here zvavave nazvo zvino? Vakati ngatiti mwari wezuva ngatiritorei kuti mwanakomana wamwari. Nyaya yacho yese ndeyechihedheni kubva pakutanga uye vanhu mumigwagwa neshangu dzavo dzine hiri dzakakwirira uye vachimonyoroka vachikwidza nekudzika mumigwagwa nekumhanyira muzvitoro. Zvino pano rimwe zuva mudzimai wangu aindiudza, mumwe munhu akati handizivi kuti ndingaonerei baba. Akati hanzvadzi komana achavaunzira koti rewhisky, uye mumwe wacho akati aizovaunzira champagne, umwe wacho akati zvakanaka ndichavaunzira bhokisi remakasa. Kupembererwa kwekisimusi kwechihedheni, kunamatwa kwadhiabhori. Zvakanaka. Asi Augustine akazvibvumira. Kana iwe uchida kurava izvi mune chasimaka, chinyorwa chasimaka chaschmucker, vandudzo yakabwinyiswa yasimaka. Hezvino zvarinotaura kuti kubva panguva iyoyo mutsvene Augustine wekuhipo akapa mutongo uyu kuchechi yekatorike zvakavhurira magoni kuti vauraye chero chavangada ipapo avo vairamba kereke yechihedheni iyoyo. Uye kubva panguva yamutsvene Augustine makore angangoita mazana matatu shure kwaKristu kusvika muna 1850 kuurayiwa kukuru kwepaIreland kwakave nemaprotestanti mamiriyoni makumi masere nematanhatu akaurayiwa nechechi yekatorike. Avo vari pachinyorwa cheRoma cheavo vakaurayirwa chitendero mamiriyoni makumi masere nematanhatu. Zvino itisana nharo nemunyori wenhoroondo ndiye akataura izvozvo. Ndiri kungodzokorora shoko rake. Munhu wese aisabvumirana nedzidziso yekatorike, kwete katorike izwi rekuti katorike havakodzeri zita iroro, ivo mahedheni echiRoma. Kwete vanhu vakakosha ava, kune makumi ezviuru zvevanhu avo kunze uko vakaperera saivo zviri vamwe vanonamata zvimupunzo. Vanofunga kuti vari kunamata Mwari, asi tikadzokera kushoko vari muchimupunzo chezvimupunzo kwese kwese. Munoona? Zvakanaka. Yaive dzidziso, dzidziso dzeRoma. Uye teererai, ndinoda kutaura chimwe chinhu pano, ndanga ndachipfuura. Mugore ra1640, mugore ra1640 apo kuurayiwa kwemuIreland kwakatanga pasi pevatongi veRoma nevaprisita, zviuru zana zvevakatendeudzwa namutsvene Patrick vakaurayiwa. Dai mutsvene Patrick aiva muRoma Katorike, ko sei vakauraya vanhu vavo? Vaiva vanhu vaishanda mumafektori nezvose, ndizvozvo chaizvo, zviuru zana vakaurayirwa chitendero. Vavakauraya nokuti vakanga vasingabvumirani nedzidziso. Ndakaenda kune dzimwe chechi dzamutsvene Patrick kuNorthern Ireland. Hongu shangamiri, ndakava nemukana wakanaka wokuzviona. Raingove zihoro zihombe rekare. Vakanga vasina zvimupunzo zvakamira imomo uye nokudurura zvinhu patsoka dzavo uye nokubhadharira vanhu ava kuti vadzoke vapinde muchimupunzo ichocho. Mariya akazwai Mariya naamai vamwari zvimwe chete sezvavaiita kuna Astate vachiroya mweya waMariya. Makore maviri kana matatu apfuura, chechi yekatorika yakatanga imwe dzidziso itsva kuti Mariya akanga amuka kubva kuvakafa uye akaenda kudenga. Vangani vanozvirangarira? Oh, mose zvenyu munodaro. Chokwadi, mapepa akanga akazara nazvo. Dzidziso yakavakwa pamusoro pedzidziso uye hapana kana kadonzi kechokwadi. Zvino imi maprotestanti makangoipa zvimwe chetezvi. Imi munoramba kutora shoko raMwari. Idzidziso yechechi yechiprotestanti zvimwe chete nedzidziso yechechi yekatorike. Uye tingori tose kukanganisa kusvikira tadzokera kushoko raMwari mupenyu. Ndizvo. Imi Assemblies of God, imi Four Square, imi vePentecost Oneness veutatu, kana chero zvacho chamungave, dzokai kushoko raMwari. Siyai zvimwe zveizvi pano, zvimupunzo zvemasangano, zvivezwa zvemasangano. Vanozviroya pachezvavo, mweya wadhiabhori uchipinda muzvimupunzo zvemasangano izvi. Munozviziva here izvozvo? Sangano chimupunzo. Unoti uri mukristo here? Ndiri mpresbyterian. Uri mukristo here? Ndiri methodist. Uri mukristo here? Ndiri pentecost. Izvo zvazvirevo zvinopfuura kuti uri hochi kana imbwa kana chidembo. Hazvinei nechekuita nazvo. Ndizvozvo chaizvo. Chatinoda nhasi ndechekuti ngatidzokerei kushoko ramwari. Zvino pane ava vashandi vomuzvitoro uye nevanhu vanokosha muNorthern Ireland. Dai muzvone Patrick, kwaiva nezvikoro zvake zvose. Munoziva, zita rake rakanga risiri Patrick, zita rake rainzi Saskat. Akapambwa achiri mukomana mudiki, hanzvadzi dzake dzakaurayiwa, uye akadzokera nokuti akadzidzisa imbwa kudzinga nguruve nezvimwe zvakadaro. Saka iye akadaro. Paakadaro, ipapo akawana nzira yake yekudzokera kumusha kuna baba naamai vake. Uye ndokuvamba chikoro. Uye chikoro muNorthern Ireland hachina kutombogamuchira papa somutevedzeri mukuru waMwari. Ivo havana kuzvitenda. Vakagara neshoko. Mwari varopafadze mutsvene iyeye akaropafadzwa. Mutsvene Patrick. Murume mukuru. Uye munonzwa vachidaro kuti mutsvene Patrick akadzinga nyoka dzose muIreland. Verenga nhoroondo uone kuti chaive chii. Mutsvene Patrick aitenda mukutaura nendimi. Mutsvene Patrick aitenda mukubata nyoka kana kunwa zvinhu zvinouraya. Zvinopaita akasimudza nyoka oikanyira kure kubva munzira yake. Vakati akadzinga nyoka kubva muIreland. Nokuti aitenda mukubata nyoka. Uye hapana chaizovakuwadza. Hongu. Oh, sure. Chokwadi. Vakanga vasina izvi. Idzi nzvimbo huru, huru dzezvinamato. Uye chii chaizoitwa? Chii chaizoitwa nemutsvene? Irenaeus aizoita sei nhasi? Ko mutsvene Patrick aizoita sei nhasi kuona mazana emabhiriyoni emadhora achiiswa muRoma Katorike? Ekuvaka machechi makuru nezvivezwa zvemamiriyoni emadhora nezvose. Zvakangofanana nezviri kuitwa nemaprotestant. Ndakaita chitaurwa rimwe zuva uye zvikakatyamadza munhu wose. Ndicho chikonzero ndambobata tepi ino. Nguva regai vakadaro. Bofu rikatungamirira bofu. Vasiyei vawire mugomba. Ndicho chinhu chega chaunokwanisa kuita. Maona, pandanga vaudza nezvekudaidza vanhu kuaritari. MuBhaibheri makanga musina chinhu chakadaro sekudanira kuaritari. Zveutsvene hwake nekuzvininipisa pakufa kwake. Tisingazviverengi sechinhu. Ipapo mweya mutsvene unobva wauya otisimudza. Uye hatina chivimbo matiri pachedu nokuti hapana chatinogona kuita. Asi naye tinogona kuita zvinhu zvose. Isu mumufananidzo wake, mufananidzo mupenyu waMwari mupenyu. Unoiteiwe kana ukazvipira kuna Mwari zvino Mwari wopinda mauri zvinokuita chii mufananidzo mupenyu waMwari kwete chivezwa chakafa chakagadzikwa mukona kwete sangano kumusoro kumuzinda mukuru kuWashington mumubatanidzwa wemachechi kwete ichocho chivezwa chakafa nechitendwa chakafa asi mufananidzo mupenyu mudunga munhu mumwe munhu aidzidzisa rimwe zuva kana kuti aiva nekachinyorwa zvino mumwe munhu akati izvo kana murume asina kuponeswa uye kana murume akaponeswa uye mudzimai wake asina kuponeswa vaizoenda here mukubvutwa mudzimai uyu haigona kupinda mukubvutwa hapangazovi nechinhu chakadai sekuti mudzimai achapinda mukubvutwa nokuti vari chinhu chimwe chete hazvina maturo Jesu akati pachava nevaviri pamubhedha uye ini ndichatora mumwe chete ndosiya mumwe inyaya yedunga munhu pakati pako namwari uchizvipira mutumbi wako zvisinei kuti amai baba vana chero chii zvacho chinorigamuchira here kana kwete Amen. Oh, Mwari. Nyika ino yakaora ine tsvina yakasviba. Machechi aya ane tsvina akasviba anongodaidzwawo kunzi machechi. Masangano aya ane tsvina akasviba. Izvi zvitendwa zvine tsvina zvakasviba zvinopesana neshoko ramwari. Oh, Mwari. Unzai mumwe munhu mudiki akazvininipisa pane imwe nzvimbo agozvichenesa. Agovasimudzira munzvimbo dzekumatenga uye mozviratidza pachenyu samwari samasimba. Amen. Chinhu chakaora zvakadini pachasvika kuva. Tinoitwa vagoverani veutsvene hwake. Isu tiri mufananidzo wake. Tiri mifananidzo mipenyu yaMwari mupenyu. Zvino, takafa kune zvatiri, tikamutswa pamwe naye. Zvino teererai, teererai kune izvi. Shoko rake rakaitwa nyama zvakare matiri. Oh, hamanevo. Tarisai. Chii? Kwete Mwari wengano dzinotendwa. Wekufungidzira agere kunze uko. Asi Mwari mupenyu. Mwari mupenyu chii? Shoko rimauri richizviita remazviro kwazvo. Kubwinya kuna Mwari. Oh, ndinoziva kuti munofunga kuti ndiri muumburuki mutsvene pamwe ndiri. Asi oh, hama, mazviona here?
Triumph over every denomination. Triumph over all paganism.
Kukunda masangano ose, kukunda chihedheni chose. Mwari mupenyu anoratidzwa mutemberi menyu.
And the word of God which is God.
Uye shoko ramwari rinova mwari rinoitwa nyama mamuri.
Why?
Sei makagara munzvimbo dzekumatenga makakunda zvinhu zvose muna Kristu Jesu.
Amen.
Oh, ndinongozvida izvi. Ndinofanira kuchirika chimwe chinhu ndoenderera mberi. Zvino, teererai. Zvino, mudukusa wevatendi vake. Zvisinei kuti, nekuti kubva rini, kana ndiani, ndiani mudiki, kana chero zvauri. Mudukusa wevatendi vake, vari maari, ane madhimoni ese pasi pake.
Maona,
tarirai, Kristu ndiye musoro wemutumbi, ndizvere, pese pane musoro, mutumbi unenge uinawo. Kubwinya. Unoenda musoro wangu, unotora mutumbi wangu nawo. Zvinopana Jesu, chechi inenge inaye. Amen. Habude mushoko rake, anogara mushoko rake, achiririnda, kuriita kuti riratidzwe. Chechi yake iri pamwe naye. Uye tarisai, iwe unoti, asi hama Branham, ndini mudukusa wacho, neavo pasi petsoka dzake. Asi rangarirai, akakunda pamwe newe, akakunda pamwe newe pamusoro pazvo zvose, kunyange iwe uri pasi petsoka dzake. Chirwere chose, dhimoni rose, simba rose, kunyange rufu pacharwo, zviri pasi petsoka dzake, pasi pako. Kubwinya. Handisi kunzwa sekunge ndava nemakumi mashanu nemaviri mangwanani ano. Ichi ichokwadi. Kana ndikangogona kuita kuti chechi ino izvione izvozvo hama, tichava chechi inokunda. Vatende vari maari. Chakai pachose chiri pasi pake. Oh, kubwinya. Ndichambotisirei pano zvishoma. Ndigozotanga zvakare nguva inotevera. Teererai. Teererai kune izvi. Unoti, hapa Branham, handina simba kana neniwo. Ina handina kana simba. Nai, hama Branham, ndiri dera, kana neniwo. Asi, handisi kuvimba nesimba rangu. Harisi simba rangu. Ndiri kuvimba nesimba rechinzvimbo changu munoona. Simba rangu randakapiwa rechinzvimbo changu. Handisi ini ndaka simba. Handina kusimba. Ndiye akasimba. Uye ndiri wake. Hepano seizvi. Toti semenzaniso. Hezino motokari dziri kudzika zasi nemugwagwa pana 4th na Broadway Louisville. Zoom, 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 zoom. Dzichimhanyisa sezvadzinokwanisa. Mamaira 56 paawa vachidarika mugwagwa iwoyo. Munhu wese achingomhanya achimanikidzira nekuchimbidzika. Mumwe murume mudiki anofamba achiendako. Osimudza ruoko rwake. Uye hama, mabhureka anorira. Handiti murume mudiki uyu. Haana simba rakakwana rekumisa imwe yemota idzi. Asi ane simba rechinzvimbo chake. Kubwinya. Harisi simba rake. Zvakanaka. Kana imwe yemota idzi yaizomudhuma, inomupwanya. Asi ngangosimudza ruoko rwake. Sei, vatyairi vemota, vanocherechedza uniform iyoyo.
Oh,
hama. Vanocherechedza yunifomu iyoyo, mabhureka anorira. Sei, tarisa simba rechinzvimbo chake. Tarisa zviri kumashure kwake. Urongwa hwese hwemuguta huri shure kwake. Vanochengetedza mitemo vemuguta vari shure kwake. Yunifomu iyoyo, inomirira izvozvo. Akasiyana, hongu changamire, nokuti mupurisa. Anodanidzira, mira! Zvakanaka imwe mota idzi inongoenda zoom yongomututa zvakadaro. Asi ngavasatombozviedza zvavo. Tarisai zviri kumashure kwake. Vachachemedza mabhureka achirira. Haasungirwe kutombotaura chinhu. Anongosimudza ruoko rwake chete. Zvinobva zvatozviita. Chokwadi. Simba rechinzvimbo chake rinobva pakuchengetedzwa kwemutemo. Zvese zviri kumashure kwake. Iye pachake haana simba. Asi zvii zviri shure kwake. Ndizvo zviri nyembe. Zvipfeko zvake akanyatsopfeka uniform.
That's what the not the idol.
Kwete chimupunzo. Asi icho munhu mumwe nomumwe anofanira kunge akapfeka. Ngatishonge nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari. Amen. Ngowani yoruponeso.
This great big shield the size of a door.
Ino huru kwazvo yakakura segoni yekutenda. Oh, hama. Hazvisizvo zvaari. Asi zvaanomiririra. Ndizvezvo mupurisa. Hazi murume mudiki akamira ipapo. Angori munhuwo zvake. Asi zvaanomiririra.
Our armor is Jesus Christ.
Nhumbi dzedu dzekurwa nadzo ndiJesu Kristu. Hongu changamire. Madhimoni ose anoridza mabhureki kana adziona. Kana aona nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari. Rubhabhatidzo rwechokwadi rwemweya mutsvene. Amen. Akamuona achiuya kubva pachigaro chamwari. Akapfeka nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzokumuka kwake kuakafa.
Amen.
Kwete kuti iwe wakasimba. hausi chinu. Ndizvo zviri kumashure kwako. Sei, iwe wakafa, wakapinda muchiuto, wakapinda muchipurisa, uchachengetedza mutemo uye nekutonga madhimoni aya. Ndizvo chaizvo, uri muchipurisa. Chinu chacho chese chiri shure kwako. Unoona, unocherechedzwa sewakafa. Hausi chinu. Hapana chaunokwanisa kumisa. Asi simba rechinzvimbo chako chawakapiwa. Nekuti wakamutswa uye wakagara munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu. Yaburosa anozvicherechedza izvozvo. Chinu chose chinoridza mabureki acho. Kana maoko acho asimudzwa. Mutsvene Matini. Imwe nguva mudare. Kwakanga kune murume zasi uko aikuvadza dimoni. Akanga achiruma nhindi huru kubva pavanhu zvakadaro. Uye vanhu vakanga vachimhanya. Akanga achiedza kuvauraya. Akadzura mazino. Aiva nemazizino makuru aibudikira kunze mazino. Aikwachura mazinyama aizara mumuromo saizvozvo paaiita saizvozvo. Muanamati. Uye mazuva akaona mberi akaziva kuti zvaizova nenzira iyi. Apo iye pachake aizodzingwa kubva muchechi yake pachake. Chechera Odikia, akati, tarirai ndimire pamukova ndichigogodza, sangano iroro rakanga ramudzingira kunze, uye, vazviita nhasi, asi akamira pamusuo kuti agogodze. Oh, Mwari, dai nhengo dzemutumbi wake dzaziva nhasi kuti, tiri muchechi yakakunda, tiri muna Kristo, takagara pamusoro pezvinhu zvose izvi zvemunyika. Sei madzimai edu achida kugera vhudzi ravo. Mwari, zvinoratidza kuti, pane chakatsveyama. Sei vachizoda kuzvifumura muzvinhu zvinoratidzika kukwezva ruchiva. Sei vanhu vedu vaine nzara mumwoyo yavo yekunzwa munhu akaita saElvis Presley kana vamwe vanarikava. Kana vakadaro, vanomira ipapo vaine gitare rakare remumhanzi uya wakare wakazhezhera. Uye nokuita kuti vanasikana vedu vechidiki vazeye vachikurura nguo dzavo dzemukati nezvimwe. Mwari. Zvino mukomana wacho uyu anozviti mupendekosti. Oh, Mwari, chii? Tarisai uyu Pat Boone. Anozviti nhengo yeChurch of Christ nezvinhu zvose izvi zvinonyadzisira netsvina. Oh, Mwari, achizviti anobva kuChurch of Christ. Mwari, tinoona kuti bheji resimba rechinzvimbo harisi zita resangano, asi simba rekumuka kwaKristu muupenyu hwemunhu wega wega. Mwari, dai vanhu ava vari pano mangwanani ano vashingairira kupinda imomo. Uye kana tepi iyi ikapinda munyika umo mune vanhu, Ishe, itai kuti vazive kuti hazvina kutaurirwa pfini nokuti ndinenge ndakanganisa pachangu, asi kuti chechi ikunde uye igoona nzvimbo yayo. Kuti vaone pane zvimupfunzo zvese izvi, apo chechi yekatorika yakabuda pachena ndokuzviita chimupfunzo. Vaprotestant vanozviita sangano, uye zvakangoipa zvimwe chete vachiramba shoko. Vaine mufananidzo wemwari, asi vachiramba simba racho. O Mwari, shoko renyu nderechokwadi chaizvo, shoko rose. Zvino tinonamata Baba kuti mutikanganwire zviri zvedu, uye dai mharidzo iyi yanyura zvakadzika mumwoyo, uye dai vanhu, dai chechi ino, sezvo tabhanekeri ino diki, iko zvino iri muurongwa hwekuvaka chivakwa chechechi. Dai vakasambotarisa kune chimwe chinhu chine runako, asi chinongokwana kuchengeta vanhu. Mwari, ngavarege kumboenda kunotarisa vachiti, isu tiri vetabhanekeri huru ine denga guru pairi. Mwari, itai kuti ingova chivakwa chisina chinhu. Ngavasambofa vakarasikirwa nekuona chinhu chaicho chiri Jesu Kristu. Ngave iye anozadza temberi yavo. Uye ipapo, simba nemoto wemweya mutsvene zvichawira paaritari yemwoyo yavo. Ndipo pane aritari yemazviro kwazvo, Ishe, iri pamwoyo yemunhu wega wega. Ndinonamata mangwana nano kuti shoko rinorigare richirema paaritari yemwoyo wese kusvikira vasisakwanisi kubva pariri, kuti vauye vakabengenuka uye nepfungwa dzakakwana kuevhangeri vachitenda mashoko. Uye vasingavhure mwoyo yavo kumasimba emadhimoni, kana manyawi, kana kurira, kana kusvetuka, kana kumwe kuratidza chimwe chimiro chinobatika, kana chimwe chinhu chakadaro, asi kumweya waKristu une rudo wemazviro kwazvo wechokwadi, kwaachazozviratidza pachake murudo nesimba. Zviite, Ishe, bodzai vanorwara nevanotambudzwa, tinokumbira nemuzita raJesu. Amen.
I love him. My salvation.
just my salvation on
Calvary. Tingakotamisa misoro yedu, vangani vachaisa moyo wenyu pa altari mouita munda kuna Mwari, kuti adyare shoko rake pa altari yemoyo wenyu, rinozounza upenyu hwekumuka kuvakafa kwa Kristo. Mungasimudza maoko yenyu here muchiti, Mwari ndinoshuva izvi nemoyo wangu wese. Mwari varopafadze moyo yenyu ine nzara. Madazeni nemadazeni. Zvisiye ipapo. Ingozvisiya ipapo. Tora mutoro wako kuna She. Zvinowousiya ipapo. Kana tikavimba uye tisingapokani, achatibuditsa zviro kwazvo. Tora mutoro wedu kuna She. Togousiya ipapo. Mumoyo mako chaimo. Rangarira Kristu muponesi. Rangarira kuti akakufira. Uye kana ukangozvifira iwe pachako, izvozvo zvichabudisa zvose mumuviri wako. Zvobudisa zvose mumweya wako. Zvobudisa zvose mumoyo mako. Pane zvose zvenyika ino nemafaro ayo. Ipapo Kristu uchamuka pamwe chete naye. Kana usati wabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, pane chidziva chizere nemvura pano. Zvino paunosimuka kubva mumvura imomo, unenge uchisimuka kuti ufambe naKristu muupenyu hutsva. Watofa ipapo, hauchisiri hasha nezvese zvaenda, wave chisikwa chitsva muna Kristu. Zvino anokusimudza nemweya mutsvene nekukugadzika munzvimbo dzekumatenga pamwe chete naye, pamusoro-soro pemasimba ose enyika ino. Hazvina mhosva kuti uri mudiki sei, kana uri mudzimai mudiki anowacha, kana ungori hama isina zvayo, ruzivo rwemaABC ake, hapana mutsauko wazvinoita kuti ndiwe ani. Iwe uri muna Kristo, uchikunda pazvinhu zvose. Uye simba rechinzvimbo chako riri pamusoro pedhimoni rose, uye nesimba rose rina dhiabhori. Uri muna Kristo wakakunda. Muine misero yenyu yakakotamiswa. Ndinoziva kuti pane imwe hama yauya zasi kuno mangwanani ano, hama Slink. Ndinotenda kuti vanovati Sink. Jim Sink, vandinotenda kuti vari, uye, hama yedu iyi, pano inocherechedzwa kuva mudzidzisi weshoko rino. Handizvo here, hama Sink? Tiri kuzoisa maoko pamusoro pavo mangwanani ano, tisati tanamatira vanorwara, kuvagadza mushumiri, mumwe wehama dzedu, kuti vaende kumachechi kunoparidza evhangeri. Hama Jim Sink, mungauya here kuno kuaritari? Uyai, hama Neville. Hama Junie Jackson, muri pano here? Pane vamwe vashumiri vekutenda kuno here? Hama Jim Sink, pano vanotenda muevhangeri iyi yatinoparidza, mwanakomana waMwari, kutenda kuti zvechokwadi, ndiye mwanakomana waMwari akaberekwa nemhandara. Ndizvo here, hama Sink? Munotenda kuti akafa akamukazve nezuva retatu? Akakunda zvose, agere kuruoko rworudyi rwaMwari, pakati pesimba raMwari kumusoro, anogara ari mupenyu achitireverera. Munotenda mukubhabhatidzwa mumvura muzita raJesu Kristu, kuti zvivi zviregererwe here? Munotenda murubhabhatidzo rumweya mutsvene, sekupiwa kwakunoitwa naMwari, nezviratidzo nezvishamiso zvichitevera mutendi. Vanozvitenda izvozvo. Uye ndinotenda kuti vave neupenyu husingapomereki pamberi pevanhu. Vanoparidzira pano pachechi kazhinji kwavari pano, uye ndinoona kuti munhu waMwari akanaka kwazvo. Zvino kuchechi ino, pane shoko here muno? Chero munhu ane shoko rinopesana nehama Sink. Zvitaure zvino kana kuti wonyarara nokusingaperi. Vangani vanozvitenda kuti nekuparidzwa kwemharidzo iyi uye neshoko iri hama Sink, uye munotenda kuti nokupupura kwemweya mutsvene kuti hama Sink vanofanira kugadzwa nokutumirwa kubva pachechi pano semushumiri wevhangeri kuzivisa mharidzo idzi sezvaparidzwa mangwanani ano. Kwese kwese kwavangaenda munyika, Jehovha vachavatuma. Simudzai maoko enyu muti ndichakunamatirai hama Sink. Mwari vakuropafadzei. Ngatikotamisei misoro yedu. Hama Nevo, kana mungaisa maoko enyu pana hama Sink, makaisa ruoko rwenyu pamusoro pebhaibheri. Baba vedu vari kudenga, tinounza kwamuri mangwanani ano, munhu akarerwa kubva mukuora kwenyika ino, akazvitora seakafa kune zvaari, uye akagamuchira Kristu semuponesi, akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, akamutswa nevimbiso yekugamuchira mweya mutsvene, uye zvino ari munzvimbo dzekumatenga, uye anonzwa kudanwa muupenyu hwake kushumiro. Oh Mwari, sevakuru vechechi ino, seungano nevatariri vakuru nevamwe vakadaro, kutarisa boka iro mweya mutsvene wakatiita kuti tichengete. Makwaya achisimudza ruoko rwavo kuti vachiziva kuti hama Sink kuti munhu akarurama. Naizvozvo tinoisa maoko edu pamusoro pake, apo hama Neville neni sevakuru venyu, uye neizvi tinonamata munamato wekutenda, uye nekugadza hama Jim Sink muushumiri waJesu Kristu. Zviitei, ngaazadzwe nesimba raMwari, dai akasambofa arerutsa, dai akakuwanirai mweya inouya kwamuri. Uye Mwari, tinovimbisa kuimbika kwedu neukama hwedu kwaari, kuvatsigira
nechero kwavanenge vari mumunamato nemukubatsira uye nechero ipi nzira yatinogona nayo mugamuchirewo mwari apo patinomuunza kwamuri muzita rajesu kristu mwanakomana wamwari amen amen nemaoko enyu pashoko uye neipapo hama yangu sink ndinokugadzai imi hama muna kristu nekuyanana kwedu nemuzita rajesu kristu amen mwari wakuropafadzei zvakanaka ungano ndokuti amen mwari wakuropafadzei pane zvakawanda zvokuita muevhangeri zvinonyanya kudiwa tiri shure kwenyu zvizere nezvose zvatingagone kuita kuti tibatsire mwari wakuropafadzei haashamisi here kuva ini zvangu ndinofarira kuona munhu zvakanaka vari sekunzwisisa kwandinoita iko zvino vari kutora ufundisi hwepaholiness tabernacle kuutica indiana kwavanogara kusiri kure neikoko zvino ngationei tinadzo here hama idzi ndinotenda kuti tichine vanorwara vekuti tinamatiri handiti zvakanaka vakapa here mapa makadhi ekunamatirwa here zvakanaka ngatichevedzei makadhi mashoma ekunamatirwa nekukurumidza munhu wese mbogarai makadzikama kwekanguva tanonoka chaizvo mungandipewo maminitsi gumi here zvakanaka makadhi ekunamatirwa regai vanhu vane munamato waapa kubva pachii poshi zvakanaka kadhi rokunamatirwa namba poshi mungauya here nhamba yepiri nhamba yetatu nhamba yechina nhamba yeshanu makadhi ekunamatirwa namba poshi piri tatu china shanu miraipo pano nokukasika zvamungagona zvino kana muchigona kusimuka kana usingakwanise zvakanaka tizivise tinouya kuzokutakura tichaedza kuwana vakawanda sevatinokwanisa poshi piri piri tatu china shanu tanhatu nomwe sere pfumbamwe gumi tanhatu nomwe sere pfumbamwe gumi zvino vaviri chete ndohwasimuka ipapo gumi gumi nerimwe gumi nembiri gumi netatu gumi neina gumi neshanu ose makadhi okunamatirwa ose endai uko kune rimwe divi iri endai kudivi iri nepano kune divi iri kana mungadaro haashamisi here zvino munhu wose ngaaremekedze sezvaunokwanisa maminitsi angangoita gumi zvino maminitsi angangoita gumi zvino ava nemakadhi ekunamatirwa takazivisa kuti vanhu vanoda kunamatirwa vauye nemakadhi avo ekunamatirwa uye kuti isu tirege munoona vanoramba vachidzoka uyezve vanoedza kushandisa zvipo zvamwari sehakata asi isu hatitendi mukiita izvozvo tinotenda mukungorega mwari vachiita basa ravo munozvitenda here vangani vanotenda mharidzo iyi mangwanani ano kuti ichokwadi ndatenda ndatenda mwari vakuropafadzei ndinoitenda nemwoyo wangu wose mweya nepfungwa zvino zvinoita sekunge tine vanhu vangangosvika makumi mashanu pano kuti vanamatirwe vakada kudaro zvino teererai zvino mumwe nemumwe wenyu ari muna kristu uri muna kristu jesu uchikunda zvirwere zvose imi mose muri mumutsara wokunamatirwa vari makristu vatende vakazvarwa patsva simudza yemaoko enyu nzvimbo yako saka iri muna kristu wakatokunda kare uye chinhu choga chaunofanira kuita iko zvino kugamuchira uye nekutenda izvo zvakataurwa namwari kuti ichokwadi handingagoni kutora mutsara iwoyo kuti ndinzvere zvingava zvakanyanyisa kuzviita zvinotitorera nguva yakarebesa kwete kwandiri ndinotenda kuti ndinogona kugara pano kwezuva rose ndiri kungonzwa zvakanaka ndiri kungonzwa zvakanaka ndinoziva kuti ichokwadi ishe ngavarumbidzwe asi zvino tiri muna kristu zvino tagadzwa panzvimbo dzedu muna kristu amen ini zvangu zvinhu izvi zvandadzidzisa ichokwadi here kana zvirizvo zvino achazviburitsa iye pachake ndizvozvo vangani venyu imi vanhu vari mumutsara wokunamatirwa vatsva kwandiri ndinoziva vazhinji venyu asi vamwe venyu muri vatsva simudza ruoko rwako unoziva kuti hapana chakaipa chandinoziva pauri simudza ruoko rwako mose muri mutsara zvakanaka ndiye kristu here unozvitenda here unofanira kuva nokutenda unofanira kuzvitenda kana ukasazvitenda hazvishande iwe unofanirwa kuziva chinzvimbo chako iwe unofanirwa kuziva nzvimbo yako ndizvo here hama west ndizvozvo chaizvo ziva chinzvimbo chako kristu akavimbisa zvinhu zvandinoita muchazviitawo iwe zvitende nemwoyo wako wese murume uyo akamira kumashure uko ane chisina kumira zvakanaka paudyi yake imi zvitendei nemwoyo wenyu wese hamukwanisi kupinda mumutsara wokunamatirwa asi munogona kudzokera kunogara pasi zvichienda uye haisi kenza dzokerai mugare pasi zvose zvapera handisati ndakamboona murume uyu muupenyu hwangu Kana tisingazivani hama, simudzai ruoko rwenyu.
If we are strangers, what's the matter? He's healed.
Kana tisingazivani, chii chaitika, apodzwa. Paatari ipano, munotenda here. Koimi, iso atizivani, handikuzivei, mwari vanokuzivai. Munonditenda here kuti ndiri muranda wavo? Munotenda maridzo ino yandinoparidza here? Kuonika kudzai kuti dambudziko remusana wenyu richakusiyai.
Mr. Burkhart, you go back to Ohio. You're here.
Munozvitenda nemoyo wenyu wese? Vabekat, modzokera kuOhio mapodzo. Jesu Kristu akuporesai. Hamusi pano imi nekuda kwenyu. Muri pano nekuda kwemumwe munhu mudzimai. Uye anobva kuOhio zvakare. Ndizvozvo. Zita rake ndiAlice McVan. Ndizvozvo chaizvo. Akaitwa operation. Ndizvozvo. Dambudziko remudumbu uye nedambudziko remadzimai nekuhuta-huta. Ndizvozvo here? Ingotendai uye achapora. Endai mberi muchizvitenda nemoyo wenyu wese. Zvitendei nemoyo wenyu wese. Achava nazvo.
How do you do? I don't know you. We're strangers, is that right? You believe me to be his servant?
Magadi, handikuzivei. Tiri vatorwa. Ndizvo here? Munonditenda here kuti ndiri muranda wake? Munotenda here kuti takakunda muna Kristo? Kana muchitenda nekuhuta huta kwenyu uye nematambudziko enyu nezvinhu zvamunazvo, zvino, Mai Allen, munogona kudzokera kumba kwenyu mugoporeswa. Ndinotenda kuti tiri vatorwa. Hatisi here? Handisati ndakambokuonai kumashure. Akandike kutanga kusangana. Isu tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Munonditenda here kuti ndiri muprofita wake? Munozvitenda here? Muri kurwara nedambudziko reitsvo. Ndizvozvo, handizvo here? Hamusi wekuno. Munobva zasi kumaudza nyemba. Muri kunamatira vana venyu vasina kuponeswa. Uyo murume wenyu kumashure kwenyu. Ane murume ari pamoyo pake mangwanani ano. Shamwari ari kunamatira. Nai. Ndiri kuona mumwe munhu. Imi muri amai nababa veshamwari yangu. Mumurume anouya pano anonzi LC kana ST kana zvakadaro. ST kana zvimwewo ndiye mwanakomana wenyu. JT ndizvozvo. ST kwete, haisi JT ndinoziva. Murume mudika nemusoro une vhudzi dema. Ndamuona akamira pamberi apa paari zvino. Dzokerai kumba muwane chikumbiro chenyu. Dzokerai henyu kumba. Murume uya ari pano here mangwana nano? Murume anobva zasi kuGeorgia. Ehe, TS hongu. Handisati ndamboona baba naamai vako muupenyu hwangu, uye unoziva kuti ichokwadi. Asi ndakuona uchiuya ipo pano pamberi pavo ipapo, ndaziva kuti ndizvo. Mawana chikumbiro chenyu musapokana. Munotenda here mose nemoyo wenyu wose? Zvinovangani, mumwe nemumwe wenyu ari muna Kristu, unoti? Ndiro evhangeri here? Ndizvo chaizvo zvakaitwa naJesu Kristu. Ndizvo chaizvo zvakaitwa nevaapostora. Ndizvo chaizvo zvakaitwa naIreneus nevamwe vose. Ndizvo chaizvo. Munozvitenda here? Saka, kotamisai musoro wenyu. Uyai kuno mukuru. Kune vanhu vakawandisa kuti vapfuure nemumutsara wese iwoyo saizvozvo. Tasimudza vaviri kana vatatu zasi ipapo. Endai zasi apo chaipo. Hama nevhoo vangu ava, munhu waMwari, ndinozvitenda. Tichapfuura nemumutsara uyu pano tonamatira vanhu ava. Toisa maoko pamusoro pavo. Imi mose munotenda here kuti muchapora? Mumwe nomumwe wenyu. Munhu wose ari munhu achazvitenda here? Zvino kotamisai musoro wenyu zvino. Tiri chechi yakakunda. Ishe Jesu, ndinoziva hama iyi. Ndicho chikonzero ndisina kutaura chinhu kwaari nezvazvo. Ndinoziva zvaari kuda. Ndinonamata kuti mumupodze Ishe. Uye mugomupa chikumbiro chake muzita raJesu Kristu. Baba vekudenga, nemaoko akaiswa pamusoro pehama diki iyi. Mangwanani ano tinokumbira nemuzita raJesu Kristu kuti adzikinurwe. Amen. Oh muri, Baba vekudenga, ipai kuhanzvadzi yedu dhau pano, hanzvadzi yakaisvonaka, yanga iri shamwari chaiyo kwatiri pano, kumhuri yangu nevadikanwi vedu. Tinotenda kuti iwo nemurume wavo, vana venyu. Ndinonamata Mwari kuti mugovapa chikumbiro chavo mangwanani ano, muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari muzita raJesu Kristu. Ropafadzai hanzvadzi yedu Bruce. Tinoziva Ishe kuti murandakadzi wenyu. Tinonamata kuti muvape chikumbiro chavo muzita raJesu Kristu. Amen. Oh Baba vekudenga, tichicherechedza kuti ndimi mega munokwanisa kupodza hanzvadzi Blanco. Tinonamata kuti mugova ropafadza nokupa chikumbiro ichi kwavari Ishe muzita raJesu Kristu. Amen. Baba vekudenga, pahanzvadzi yedu tinoisa maoko edu nemuzita raJesu Kristu, tichikumbira kudzikinurwa kwavo kuti muwane kubwinya. Amen. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda, uye tinoisa maoko edu pamusoro pehanzvadzi iyi ichapora. Muzita raJesu zviite Ishe, apo uyu mutumbi unohuta-huta uchidedera, wakamira pano Ishe, pasi pesimba remweya mutsvene. Uye wakaneta, asi imi muri Mwari, podzai mudzimai wechidiki uyu. ndinonamata nemuzita raJesu. Mwari samasimba, ipai hama yedu chikumbiro chake. Zviitei Baba, tinoisa maoko pamusoro pake nekutsiura muvengi avanozoisa chepfu mumweya wake kana kuisa chinhu chitema pamberi pake. Ngaasimuke nekukunda pamusoro pazvo mangwanani ano, Ishe, agocherechedza nzvimbo yake muna Kristu Jesu, uye saka achawana chaanokumbira muzita raJesu. Baba vedu vari kudenga, nemaoko akaiswa pahama yedu nemuzita raJesu Kristu, ipai chikumbiro chake. Amen. Musikana anodikanwa mudiki uyu, Baba muzita raJesu, dai Ishe vanzwira tsitsi nokuda kwokubwinya kwaMwari, tinokumbira kudzikinurwa kwake. Mwari, tinoziva kuchema kwemwoyo waamai ava uye nekuchema kwemwanasikana wavo. Mwari, ipai pakutenda kwavo mangwanani ano, uye mokuita iko zvino tichiziva kuti ane simba pamusoro pazvo, uye zvichaitwa muzita raJesu Kristu. Mwari, podzai mudiki uyu, tinonamata nemuzita raJesu Kristu. Mwari Baba vedu, tinoisa maoko pamusoro pehanzvadzi yedu nekukumbira mangwanani ano, mumupe chikumbiro chake muzita raJesu Kristu. Amen. Baba vedu vekudenga, mudzimai mudiki uyu achiuya kuzotora nzvimbo yake kuti apodzwe, tinoisa maoko pamusoro pake tichikumbira kupodzwa kwake muzita raJesu Kristu. Amen. Pamusoro pemwana mudiki uyu akaisvonaka, tinoisa maoko edu nemuzita raJesu Kristu tichikumbira kupodzwa. Nezita raJesu Kristu nemaoko ari pahanzvadzi yedu, dai mamupodza zvino. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngariitwe dzvene. Pamukomana uyu tinoisa maoko edu, muzita raJesu Kristu dai azvitenda. Amen. Baba vedu vekudenga, pahama yedu ine umare pano, Ishe, muranda wenyu munhu waMwari, tinoisa maoko pamusoro pake kuti chikumbiro chake chipiwe muzita raJesu Kristu, dai atora nzvimbo yake zvino. Zvino he unoi mwanakomana waMwari ari munguva yakabwinyiswa patiri kugumira tose. Baba vekudenga, panzvadzi yedu diki yabuda murima guru kuti ifambire muchiedza, itai Ishe kuti mweya wake mudiki wakashinga usimudzirwe kumusoro mangwanani ano, muchiyero chekudenga, uye mupeichi chikumbiro chake muzita raJesu. Amen. Baba vekudenga, pamusoro pehama yedu pano, taisa maoko muzita raIshe Jesu tichikumbira kuti apiwe chikumbiro ichi muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Baba vedu vekudenga, tinoisa maoko pamusoro pemwana wehanzvadzi yedu, uye tinokumbira kuti chikumbiro chake achipiwe, Baba, tichiisa maoko edu paari nemuzita raJesu Kristu. Baba vedu vekudenga, tinoisa maoko pamusoro pehanzvadzi yedu nemuzita raJesu Kristu, chikumbiro chake ngachiitwe muzita raJesu. Amen. Baba vedu vekudenga, apa hanzvadzi yedu ichipfuura nemumutsara uyu, uye nekurega, tinoisa maoko edu pamusoro pake, dai Kristu waMwari akauya pedyo zvino agotsiura dambudziko nokumuporesa. Amen. Baba vekudenga, pamusoro pehama yedu tinoisa maoko pamusoro pake, uye tinokumbira izvozvo nemuzita raJesu Kristu kuti mumupodze nemuzita raJesu. Amen. Baba vekudenga, pamusikana uyu tinoisa maoko edu, uye tokumbira Ishe wedu anokosha, muzita raJesu Kristu tinokumbira kupodzwa kwake. Amen. Ishe wedu anokosha, tinoisa maoko pamusoro pehama yedu nemuzita remwanakomana waMwari Jesu Kristu, watiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naye, uye tinokumbira kuti mupe hama yedu chikumbiro chayo nemuzita raJesu. Amen. Baba vedu, pamusoro pehanzvadzi yemurandakadzi wedu uyu musoja mudiki wemuchinjikwa, ndinonamata Mwari kuti mweya wenyu uye paari, uye umupe chikumbiro chake muzita raJesu Kristu. Amen. Baba vedu vekudenga, pamusoro pemusoja wemuchinjikwa uyu akashinga, akamirira shoko renyu mumu nguva dzekutsoropodza nezvimwe zvakadaro, asi zvisinei achimira neshoko, akafamba achienda ari mukundi nokupfuurira muna Kristu Jesu. Ipai kwaari chikumbiro chake, Baba, ndinonamata munamato wangu, uye mugomupa kubva muropafadzo renyu, Ishe, kuti mugomupodza uye mugomupa chikumbiro chake muzita raJesu. Amen. Baba vekudenga, mwana uyu haagone kurarama kunze kwaMwari, asi Mwari vanogona kumupodza. Ndinoisa maoko pamusoro pake nekutsiura muvengi muzita raJesu Kristu. Ropafadzai mwana, uye dai mamubatsira kuti abudirire muzita raJesu Kristu. Amen. Vakundi nokupfuurira. Baba vekudenga, kuhanzvadzi yedu yatinoisa maoko pamusoro nemuzita raJesu Kristu, tabhanakeri inokunda yaMwari akaitwa nyama akagara pakati pedu, dai kubudikidza nezita rake, zita rakarurama remwanakomana uya waMwari Jesu Kristu, rapa hanzvadzi yedu chikumbiro chake. Amen. Hanzvadzi yedu kid, mwoyo wenyu uropafadzwa. Baba vedu vekudenga, apo ndakabata murume nemukadzi vachembera ava mumaoko edu pano, vakaparidza evhangeri ndichingori mukomana mudiki. Mazuva mashoma apfuura vakarara vachifa nekenza, ndichimhanya zvikuru kuti ndisvike kwavari, uye simba raMwari rikafukidza murume ane makore makumi masere rikavapodza. Kusvikira vana chiremba vakanyarara nenzira inoshamisa, vakatadza kuzvinzwisisa. Ndinonamata kuti mupe chikumbiro chavo mangwanani ano. Mudzimai wavo mudiki akaropafadzwa, Ishe, vaiwacha pabodi kuti vatumire murume wavo kushumira kunoparidza iyi ivhangeri inojuja ropa yaJesu Kristo. Zviite Ishe. Ropafadzai mwanakomana wavo Junior Ishe. Tinonamata kuti mumupodze nekumuchengeta akasimba Ishe. Ndiye tsigiro yavo kuvatyaira kubva panzvimbo nenzvimbo kuti vaise mahengechefu. Kunyangwe vakura kudaro havachakwanisi kubuda vachienda mumunda wekuvhangera zvakare, asi vanoenda vachibva kuchipatara nekudzimba vachiisa hengechefu pane vanorwara. Mwari muchazviremekedza izvozvo, ndinoziva muchazviita. Varopafadzei muvape simba remamwe mazuva mazhinji Baba, muzita raJesu Kristu. Amen. Komborerwai. Zvichaitwa hama kid, zvichaitwa. Mwari ngavakudzwe. Amen. Hongu, uye watakaitira munamato parunhare. Murume nemukadzi vane makore makumi masere okuberekwa nevanoraudzira havachagone kubuda kuenda kuminda yekuvhangera uye nekumira papurupiti. Vanyanyisa kuchembera panguva ino kuti vaparidze saizvozvo, asi zvakadaro vanotumira zasi kuno kuzotora mapasuro emicheka yomunamato uye vachiitumira kune vanorwara nevanotambudzwa, voiendesa kuzvipatara nezvimwe zvakadaro kuti vaiise pamusoro pe. Havachagone kubuda kunze, vanotsigira shumiro nenzira iyoyo, asi vanoenderera mberi nepavanokwanisa napo. Zvinofanira kutiita kuti isu vechidiki tinzwe kuzvinyarira ndizvozvo kuitira Kristu chimwe chinhu. Rangarai, mutana uyu pano hama kid vaiparidza evhangeri ndisati ndabereka. Ndizvozvo kunze uko vachinamatira vanorwara, musoja wakare akashinga. Zvino pano akura, mune makore mangani hama kid? Makore makumi masere nerimwe okuberekwa, vachiri kuenda nekuda kweumambo hwaMwari. Vachembera zvekusachigona kumira papurupiti nokuparidza mharidzo zvakadaro, asi vanoenda kuchipatara padivi remibhedha pavane mukomana anovatyaira vachitenderera nemota uye havachagoni kufamba. Saka vanongo vatyaira mumota vovatorera pekugara, uye ivo vaviri ava muri vaviri vakwegura vanopindamo voisa hengechefu. Vaiva nemudikanwi wavo akanga ava pedyo nekufa rimwe zuva nemusikana. Vanga vachindiudza nezvazvo, takavanamatira muzukuru ndokuenda kunoradzika. Mwana akamuka zvino. Mwari ngavakudzwe. Hama kid vakandidaidza pano imwe nguva yapfuura, angangoita pakore maviri apfuura. Ndinofungidzira ndizvo kuti vaiva nekenza yepaprostate pazera padare makore makumi manomwe nemasere kana makumi masere, anoda kusvika makumi masere ekuberekwa vaine kenza yepaprostate. Chiremba vakabva vangozvisiya zvakadaro, hapana chaikwanisa kuitwa. Takakurumidza Bili neni tichichinjana pakutyaira kuti tisvike ikoko pavaiva. Zvino Mweya Mutsvene wakatiudza kuti tiende mangwanani iwayo, kazhinji hatizviite kunze kunge tatotungamirwa kuzviita. Mweya Mutsvene wakati endai, ndobva tasimuka ipapo tikaisa maoko pamusoro pemutana uyu kuti timunamatire. Vana chiremba vari kutadza kuwana kana mwezva wayo chiri papi zvapo. Mwari ngaakudzwe. Oh sei nzvimbo yedu iri muna Kristu Jesu, vaakakwira kumusoro kwezvirwere zvose nemasimba ese muvengi. Oh, hamumufariri here?
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with this fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
How many of you raise your hands up?
One of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Now come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad can say, one of them, hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say, one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say, I'm one of them. I'm so glad I can say, one of them, hallelujah, one of them. Oh, I'm so glad that I can say, one of them.
Zvino tichi kuimba maongera ngatingokwazisanai maoko mumwe nomumwe toti haudaro here iti amen.
I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ndinogona here kuimba vhesi imwe chete iyi zvakare.
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, no great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh. Kwete nekuda kwemamiriyoni ose endarama yepasi kuti ndingasiya nzvimbo iyi inokosha. Nyangwe muedzaka ndinyengetedza kakawanda achiedza, asi ndakachengeteka muimba yaMwari ndichifara murudo rwake nenyasha, uye ndiri kugara kudivi rehareruya. Oh, ini zvangu ndinofara kwazvo. Haudaro here? Haufare here kuve mumwe wavo? Kungova mumwe wavo, mumwe wevanhu vakazvininipisa, vakangozvipirura pachavo kunze ndokudzika, kwete pamberi pechimupunzo, pamberi paMwari mupenyu, kwete pamberi pesangano woisa zita rako mubhuku, pamberi paMwari mupenyu, kwete kudzokorora chitendwa, asi kurega shoko richiva nyama mauri. Unoona? Ndizvozvo. Uye wakazvininipisa, zvino kubudikidza naizvozvo akakukwidziridza kumusoro, kwete kuva nemusoro mukukutu uchikarira zvepamusoro uchiti ini ndiri ichi icho kana chimwe, asi mukuzvininipisa kutapira. Uye akamboponesa sei? Anonzwisa urombo akaita seni? Uye akambozviita sei? Ndiwo manzwiro anoita muKristu chaiye. Hautendi izvozvo here? Oh, ndiwe mazviro kwazvo chaizvo.
Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Real, He's so real to me.
Sing it. Chimbe.
Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me.
Oh, ndinofara kwazvo naizvozvo.
Yes, sir.
Hongu changamire. Oh, ndinofara kwazvo nokuda kwenzira huru iye evhangeri, kurarama munzira iyi inobwinya yevhangeri yekare. Zvino shamwari, kusvikira tasangana pachigaro chekutonga chaKristu zvakare, pamunenge muchinamata, ndirangarireiwo, uye Mwari aropafadze mumwe nomumwe wenyu. ndiri handikwanise kutaura kuti ndine hurombo nokuti ndakuchengetai pano. Zvino kwamuri mune hengechefu dzakaradzikwa pano, ndangoisa maoko pamusoro padzo patanga chinamatira vanorwara. Kana mandicherechedza ndichizviita paya panguruva mweya, handina kupinda muzviratidzo zvakawanda nokuti handina simba. Ndaneta, munoziva, ndanga ndiri pano maawa angangoita maviri kana matatu zvino ndichiparidza. Uye ndangotanga kutora vashoma pamutsara kuti mugoona kuti Mwari ndiMwari. Maona, izvo zvisingagoneki nenji, kuti zvinhu zvisingawanikwe, dhiabhori zvinorangarirai. Mumwe nemumwe wenyu ane simba muna Kristu. Iwe hauna simba, une simba rechinzvimbo. Simba rako rechinzvimbo iwe wakangosimudzirwa kumusoro-soro, kwete kuti uzvikwidziridze, asi Kristu akakusimudzira. Kristu paanowedzera kukusimudzira, ndipo paunonzwa kuda kuwedzera kuva wakaderera. Unoona, unotonzwa kuzvininipisa kwazvo. Saka aizokwanisa sei kuponesa anonzwisa urombo akaita seni? Akambozviita sei? Asi akazviita. Saka ndinotenda kwazvo nokuda kwazvo. Amen. Zvakanakisa.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. When our journey is complete, precious precious name, oh, how sweet. Oh, hover and jaw of heaven, precious name. Oh, precious name. Isn't he wonderful?
Oh, how sweet. How sweet.
Oh, hover and jaw of.
Zvinoteererai, musakanganwa izvi. Imi imbai korasi, regai ndiimbe ndima yacho. Maona, handizivi kana ndichigona kufunga nezvendima yandiri kuda kuimba nezvayo. Ndicho chinhu chinotevera. Pazita raJesu tichigwadama, tichiwa tozvambarara patsoka dzake. Mambo namadzimambo ekudenga tichamugadza korona kana rwendo rwedu rwaguma. Maona, tora zita raJesu pamwe newe. Seno kubva kumiteyo yose. Kana miedzo yaungana yakakumomotera, ingozevezera zita iri dzvene mumunamato. Ndizvo zvoga. Simudza ruoko urwo uteerere mabhureka achirira. Maona, maona.
Breathe that holy name in prayer, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy. Precious name, oh, how sweet,
how sweet.
Oh, power, joy.
Ngatitaurei izvozvo zvakare isu tese pamwe chete. Iwe unoti kudii? Ngatitorei vhesi iro zvakare rokuti tora zita raJesu pamwe newe senhoo kubva kumiteyo yose. Ngatirwimbei zvino takavhara maziso edu.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? When temptations round you gather, what must you do? Breathe that holy name in prayer. Rest. Precious name,
oh, how sweet,
oh, how sweet, oh, power, and
handidaro kwete, ndakati shoshomei zvishoma, ndati shoshomei zvishoma, saka handichataura. Unoda here kuparadzanisa? Kwete, zvakanaka, imenda imberi, zvakanaka.
Neville, your pastor.
Hama Neville, mufundisi wenyu zvino.